Fungwa yechitanhatu yakaparidzwa muna Zvita 27, 1959 kuBranham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana.
I'm still feasting also on that blessing this morning.
Neniwo ndichiri kudya kubva pamaropafadzo atawana mangwanani ano.
All the exceedingly abundantly.
Oh, kupfuurira kukuwandisa.
It's unknown the things that God would do for us when we assemble ourselves together.
Hazvizivikanwi Mwari zvaanotiitira kana taungana pamwe chete.
Have you noticed since we made this consecration to God how the things has been going here?
Makacherechedza here kubva patakazvisaura nokuzvipira kuna Mwari kuti zvinhu zvanga zvichiitika sei pano?
Blessing after blessing, power after power, glory after glory.
Maropafadzo pamusoro pamaropafadzo, simba pamusoro pesimba, kubwinya pamusoro pekubwinya.
It's just been wonderful.
Zvanga zvichiropafadza.
And he will continue to do so.
Iye achaenderera mberi achiita izvi.
Amen. These handkerchiefs, I have prayed over those that as someone here they belong to.
Izenge chefu ndazinamatira kana varipo varidzivadzo pano.
Now I just want to comment just a moment or two.
Ndinoda kutaura zvishoma kwekanguva.
And first thanking all you for your fine Christmas present of the suit of clothes that you had got me.
Wecho kutanga ndinoda kukutendai mose nechipo cheChristmas chesuti yembatya yamakanditengera.
Was that what was in yours, Brother Neville?
Ndizvo zvamakapiwawo here, Hama Neville?
Yes, sir. Suit of clothes.
Hongu chamami. Hongu. Isuti yembatya.
Well, preachers can always use a suit of clothes.
Zvino vaparidzi vanototi vasevenzese suti yembatya.
Fit me perfectly.
Wonderful. That's good.
Zvinofadza, ndizvo zvakanaka.
Now, they perspire and that sweat rots clothes quicker than anything I know of, you see.
Tinodikitira uye dikita rinosakadza mbatya kudarika zvose zvandinoziva, maona.
And it just takes a lot of clothes to hold a preacher.
Uye zvinoda mbatya dzakawanda kumuparidzi.
And good clothes, real cheap cotton cloth will just rot out just in a little bit.
Uye mbatya dzakanaka, mbatya dzakachipa dzekotoni dzinosakara nenguva duku duku.
So a good suit like that will have some wear in it.
Nokudaro suit yakanaka seizvi inombogara.
Just think, you are supporting and giving these clothes to the servant of the Lord.
Nembofungai muri kutsigira nokupambatya idzi kuvaranda vashe.
And the Lord bless you.
Uye Ishe akuropafadzei.
Jesus said, "In so much as you have did unto the least of these my brethren, you have done it unto me."
Jesu akati sezvamakaitira vadiki ava vehama dzangu makazviita kwandiri.
So therefore you never bought two ministers a suit, you bought two suits for Jesus.
Nokudaro hamuna kupa kutengera vaparidzi vaviri suit, matengera Jesu masuti maviri.
That's what he said, "You have did it unto me."
Ndizvo zvaakataura, mazviitira ini.
But that little heavenly touch this morning, did you notice it?
Asi maropafadzo abva kudenga mangwanani ano, mazicherechedza here?
No altar call, no nothing.
Pasina kudana anhu kuaritari, pasina chaitwa.
But just after the message and the refreshing of the Holy Spirit bathing upon the people.
Asi mumashure memharidzo uye kufefetera kwomweya mutsvene kuchizvidurura pavanhu.
Glory of God moving.
Kubwinya kwaMwari kuchifamba.
They just began coming up and down, all around.
Vatanga kuuya kubva mativi ose.
And I noticed some real good Baptist friends of mine from the Walnut Street Baptist Church in Louisville.
Ndacherechedza dzimwe shamwari dzangu dzeBaptist dzoku Walnut Street Baptist Church yomu Louisville.
Standing in the aisle, just bathing in the power of God. Oh my.
Vakamira pakati pamabhenji vachizviyanika musimba raMwari. Oh, ini zvangu.
I met them after the service and he said, "That's the power of God." I said, "That's right."
Era sangana navo mushure meservice vakati ndiro simba raMwari, ndikati chokwadi.
You're sure right.
Muri kutaura chokwadi.
The power of God, and you just can't find words to say.
Simbaramari, uya ugoni kuwana mashoko kutaura.
You just don't know what to say.
Hauzivi zvokutaura.
The Holy Spirit just takes the meeting and you don't know what he's going to do with it.
Mweya mutsvene unongotora musangano uye hauzivi zvachaita nawo.
Quietly, sweetly, humbly, broken up.
Chinyararire zvinotapira zvakaninipiswa zvakatyoka.
Oh, Brother Pat, that's just heaven to me.
Oh, hama Pat, zvinenge sokudenga kwandiri.
I'm just one of these old-fashioned type that likes that feeling in it.
Ndiri mumwe wechinyakare anofarira kunzwa chimwe chinhu mazviri, maona?
Like the late Paul Rader.
So mushakabvu Paul Rader.
He said to his one time he was telling a story.
Akati kuna imwe nguva akanga achitaura nyaya.
He said he and his wife were sitting at the table.
Akati iye nomudzimai wake vakanga vagere patafura.
She wanted to go somewhere or do something, and he kept saying to her, I just can't do it, and so forth, and he'd cut her a little short. So he looked around at her, and the tears was coming down her cheeks. And he said to her, well, now, thought in his heart, if she's that easy hurt, just let her stay hurt. So he, like a man, like he folded up his paper and laid it down on his plate. And she always stood at the door and kissed him goodbye. And then when he got at the gate, she'd wave at him. And then that would take care of it, you know, till he got back from his office. And so that morning said when they started out, why the at the door, why she standing at the door. He kissed her.
Akamtsoda.
Walked on out the end of the gate.
Akafamba achienda ku gate.
Opened the gate, looked back, she stands at the door with her head down. Still hurt.
Akavura gate, ndokucheuka mudzimai akanga akamira pamukova, akatsikitsira, achakatsamwa.
Said he, wave, bye-bye. Said she, wave, bye-bye.
Akati akasumudza ruoko, iye ndokusumudzawo rwake.
So he started down the street. And he began to think, what if something had happened to me before I get back home? Or what if something had happened to her before I get back? God would call us off the scene. And as good a woman as she's been, how sweet she is, and so forth. And said, farther he got, more swelling his heart began. And so he just turned and run back. Opened up the gate, run in the house, opened up the door. When he opened up the door, he heard something crying, looked around, she's standing behind the door. Said he never said, forgive me. He never said, I apologize. He never said nothing.
Akati haana kumboti ruregerero. Haana kuti ndinokumbira ruregerero. Haana chaakataura.
He said he just grabbed her and kissed her again. Turn around, walk back out.
Akati akamubata ndokumutsvoda zvakare. Ndokutendeuka achibuda panze.
Said he got out to the gate. Said she was standing at the door again.
Anoti akasvika pagedhi zvino mudzimai akanga akamira pamusuo zvakare.
He said bye, and she said bye.
Akati sara zvakanaka, iye akati enda zvakanaka.
Said just like she did the first time. But the last time had a feeling in it.
Akati zvakanga zvakafanana nezvekutanga asi nguva iyi zvakanga zviine chinhu chawainzwa mazviri.
So that's the way it is.
Zvino ndizvo zvazviri.
When it's got a feeling in it, you see, that it's really something from God.
Kana zviine kunzwira mazviri, maona kuti ichi chinhu chaicho chabva kuna Mwari.
Amen.
Now, in the nomination a few moments ago of a new trustee, Brother Sothman, I'm sure that the trustees and all are aware now that at the end of the physical year in 1st of January,
kuti panopera gore pakuvamba kwandira,
that all offices of the church, such as pastors and deacons and so forth, expires.
Mahofisi ose omuchechi savafudzi namadhikoni navamwe vanosvika pavanofanira kumira.
Then if they want to continue on,
zvino kana vachida kuenderera mberi,
not pastors, I didn't mean that,
kwete vafudzi, handizvo zvandanga ndichida kureva,
I meant trustees and deacons and Sunday school teachers and so forth,
ndanga ndichireva vabati vehomwe namadhikoni navadzidzisi vechikoro chesvondo navamwe,
the pastor is elected in by the church and he stays until the present board of trustees are deacons, are Sunday school teachers.
Uye ipapo iwo kana vanhu vabati vehomwe varipo zvino kana madhikoni kana vadzidzisi vechikoro chesvondo.
What more if they want to continue on,
kana ani zvake kana vachida kuenderera mberi,
they just continue on,
vanoenderera mberi.
If they don't, then they have to resign if they don't want to continue on,
kana vasingadi ipapo vanofanira kurega kana vasingadi kuenderera mberi.
And there's nothing again them,
hapana chakashata pazviri.
Then they continue on for the next year,
zvino vanoenderera mberi kwegore rose.
And then if they do not continue on, then they have an election.
Uye vakasaenderera mberi zvino pano vane sarudzo.
And appoint some other trustee or whatever the office was.
Pogadzwa mumwe mubati wehomwe kana zvichienderana nehofisi yacho.
Therefore, it doesn't pin a man down to his lifetime to serve on a board.
Nokudaro hazvisungiri munhu upenyu hwake hwose kuti abate basa iri.
But as long as he feels that God is with him and helping him and he wants to do his part,
asi kana achinzwa chete kuti Mwari anaye achimubatsira uye anoda kuita chikamu chake,
or her part, whatever it might be, to continue on with the work of God,
kana chingava chipi kuenderera mberi nebasa raMwari,
we are always happy to have them to serve with us.
Tinofarira nguva yose kuti tive navo vachishanda nesu.
But that way it gives a person a chance to serve for a year and see how they like it.
Maona asi nenzira iyi zvinopa munhu mukana wokushanda kwegore voona kuti vanozvifarira here.
Some of our trustees stay on for years and years and years, and deacons also.
Vamwe vabati vedu vehomwe vanogara kwamakore namakore namakore namadhikoniwo zvakare.
And that's perfectly fine.
Uye zvakanaka chaizvo.
But then there's no set time.
Asi zvino hapana nguva yakatarwa.
If the trustee or pastor or someone on the board doesn't feel that they can serve any longer or moving out,
kana mubati wehomwe kana mufudzi kana mumwe munhu ari pachigaro asinganzwi kuti anokwanisa kuramba achishanda kana achida kubva,
then they just notify the church that they can get somebody in their place.
Zvino vanozivisa chechi kuti ikwanise kuisa mumwe munhu panzvimbo yavo.
That's what taking place here about tonight,
uye ndizvo zvanga zvichiitwa pano usiku huno,
with the brother Morgan, brother William Morgan resigning as trustee. They needed another trustee.
Ne ama Morgan, ama William Morgan, vachiregedza kushanda somubati wehomwe, vanga vachida mumwe mubati wehomwe.
And brother Softman was appointed as trustee in another time and then was tonight received on the board.
Zvino ama Softman vakasarudzwa somubati wehomwe pane imwe nguva zvino manherano vagashirwa pachigaro ichi.
It's official as long as the church. In our church, it's the sovereignty of the church.
Zviri pamutemo bedzi kana iri church, muchechi yedu ndiko kuzvikwanira kwechechi.
The church moves or puts in the trustee.
Church inobvisa kana kuisa mubati wehomwe.
The church moves the pastor or puts in the pastor. Whatever it is the church and all.
Church inobvisa mufudzi kana kuisa mufudzi kana chingava chii, zvose zviri kuchechi.
That's apostolic. That's the way it was did in the Bible time. Therefore, we feel that no one person then is a dictator or something in the church. We don't want that. Every man, every person, myself,
murume wose, munhu wose kana ini,
and voting in anyone has just got one vote. just like any other person of the church here. Just one vote.
Mukusarudza munhu ndine vote imwe chete somunhu wose zvake womuchurch muno vote imwe bedzi.
This is what I say. It's what the church says.
Hazvisi zvandinotaura asi zvinotaurwa nechurch.
What the church says in the body. You like that?
Maona zvinotaurwa nechurch yose munozvida here?
Oh, I think that's just scriptural. That's the way it should be.
Ndinofunga kuti aya magwaro ndiyo nzira yazvinofanira kuva.
Now, this is going to be a great week for me coming tomorrow, the Lord willing.
No, ichange iri viki inoshamisa kwandiri kutanga mangwana ishe vachitendera.
I've got to make decisions for the coming year.
Ndinofanira kuita sarudzo dzegore rinouya.
With all the invitations, I want to go out to the office and pick up all my invitations and bring them home.
Pakukokwa kwandakaitwa, ndinoda kuenda kuofisi kwangu ndotora matsamba ose.
Therefore, for the next few days, I go to prayer to God and pray for Him to guide me and show me which way to go and what to do.
Ndichanamata kuna Mwari, kunamata kuti anditungamirire, nokundiratidza nzira yokuenda nayo nezvokuita.
We don't live in a time like it was when He was here.
Hatisi kurarama munguva yakafanana neyaiva panyika.
Where God led him from place to place.
Mwari paaimutungamira kunzvimbo nenzvimbo.
And he was in a town for a few hours and gone to another city.
Uye aipinda muguta kwamaawa mashoma obva oenda kune rimwe guta.
But today it's on a different system. It's a setup.
Asi nhasi zvina maitiro akasiyana, urongwa.
Ministerial groups and a lot of things has to be done.
Mapato avaparidzi nezvimwe zvakawanda zvinofanira kuitwa.
And the way I do it,
nzira yandinoita nayo.
I bring in all my African invitations and lay them down, all the India invitations.
Ndinotora tsamba dzose dzokukokwa dzokuAfrica ndodzisapo, dzose dzokuIndia.
All the California, the Utah, and all different invitations and put them separately in piles.
Dzose dzokuCalifornia, kuUtah, nokumwe kwose kwakasiyana ndodzironga namapoka.
I'll let them lay.
Ndosiya dzakadaro.
And then I take to walking and praying, maybe get him a car and be gone a day or two.
Ndinopinda pakutsvaga nokunamata dzimwe nguva ndopinda mota ndoenda kwezuva kana maviri.
Come back, praying.
Ndodzoka ndichinamata.
Something comes on my heart to go to a certain place.
Chimwe chinhu choya pamwoyo pangu kuti ndiende kune imwe nzvimbo.
Then I see if it's just an impression.
Zvino ndotarisa kuti ndini ndiri kungonzwa kudaro here.
Then afterwards, then I... If it's impressed me so hard,
zvinomushure zvinondi kana ndava kunzwa kusundwa zvakanyanya,
I go to this power where this certain place is.
Ndinoenda patsamba dzakabva kunzvimbo yacho.
Then pick me up a letter and read it, of invitation to see where it's at.
Ndononga tsamba yokukokwa ndoverenga kuti ndione kwairi.
Then from there, here's the reason I do that.
Zvinokubva ipapo, hechino chikonzero ndichizviita.
You think of riding about 72 hours on a plane.
Funga kufamba makumi manomwe amaawa namaawa maviri mundege.
In the storms and up and down and around, if you ever rode overseas.
Mudutu uchizunzwa zunzwa nokutenderedzwa kana makambo enda mhiri kwamakungwa.
Don't know, sometimes you're up and sometimes it's down and swinging.
Haumbozivi dzimwe nguva munokwira uye dzimwe nguva yodzika ichizunguzwa nokupeperetswa.
Rocking and pitching through them clouds and over that water.
Nomumakore napamusoro pemvura.
For 3 days and nights.
Kwamazuva matatu nousiku hutatu.
Then you step off onto a land and the first thing meets you is Satan.
Zvinoburuka mune imwe nyika uye chaunotanga kusangana nacho ndi Satan.
Well, the ministerial group said this, some of them divided on the vote and some for.
Zvakanaka boka ravaparidzi rakataura izvi, vamwe vakapikisa pavakaita vote, vamwe vakabvumira.
See? Then you might say this, well, maybe the Lord didn't want me to come.
Maona ipapo unogona kutaura kuti zvino dzimwe nguva Mwari anga asingadi kuti ndiuye.
But when you're sent of God, you're ready to meet the enemy.
Asi kana wakatumwa naMwari unenge wakagadzirira kusangana nomuvengi.
You see, I step here in the name of Jesus Christ.
Unoti ndauya pano nezita raJesu Kristu.
I come in the name of the Lord Jesus. Here I stay till His work's accomplished.
Now we have Mr. Jesus, we have Panon Chagara, Sikrabasarakara Pera.
See? And you are ready to meet the forces.
Maona zvino unenge wagadzirira kusangana nomuvengi.
So you love me, I know you do, so pray for me this week.
Zvino munondida, ndinoziva kuti munondida, nokudaro ndinamatirei vhiki ino.
That I'll make the right decisions by the inspiration of God will lead me.
Kuti ndiite sarudzo yakanaka nokufemera kwaMwari kwaachanditungamirira nako.
Now I'm going to have a few little, what I call little jump meetings.
Zvino ndichava nemisangano mishoma midiki yandinodaidza kuti misangano yekungoti apa neapa.
I'm going down into Florida the 8th, 9th, and 10th of this month, or Tifton, Georgia.
Ndichaenda zasi kuFlorida musi wa 8, 9, na 10 mwedzi uno kana Tifton, Georgia.
Tifton, Georgia, the 8th, 9th, and 10th of January, I meant to say instead of this month.
Tifton, Georgia, musi wa 8, 9, na 10 ndira.
And then I've got to go to Glasgow, Kentucky, and perhaps Somerset, Kentucky.
We end up Glasgow, Kentucky, Kudazakare, Somerset, Kentucky.
And one night, maybe Camelsville, Kentucky.
Usiku umwechete zvichidaku Camelsville, Kentucky.
And Brother Rogers wanted me to come one night to his place, which we got had to miss him the other time.
And
I'll pray for Brother Rogers. We were having fellowship today, and I caught a hold of his hand and found him in a bad shape, physically. So, pray for Brother Rogers over here. He's tuck a big lot onto his hands there, and it's got him nervous and upset. And he's gotten pretty bad health right now, and his wife is very bad. So pray for that little couple. Fine children of God. And I told him that, Lord willing, I'd get him a night. And Brother Ruddle, one of our little sister churches up here on
62.
Little old bashful boy.
Went
along here and couldn't even look up. And he would come up to the house and, oh, I guess people thought he was a regular pest. But there was something about the boy that seemed real. I just kept staying with him and staying with him. Say, Brother Ruddle, you can. He said, Brother Bram, I get up before a crowd. My heart comes up my throat, and I just can't say a word.
Branham, ndikamira pamberi pemomo ndinorohwa nehana zvokuti haha handizokwanisi kutaura kana shoko.
I said, stand there and swallow it back down and speak in the name of the Lord.
Ndakati mira ipapo urege kutya wotaura muzita rashe.
And now he's got a tabernacle the size of this one up here on the highway just doing something.
Zvino ava netabernacle yakaenzana neino pazvigo nomugwagwa mukuru achiita basa.
Stay with it.
Ramba wakadaro.
The boy had a call of God. I know his father, his mother, they're very fine people.
Mkomana uyaiva nokudana kwaMwari, ndaiziva baba namai vake, vanhu vakanaka zvikuru.
And then we ought to have Junie one night down in New Albany.
Uye tinofanira kuva kwaJuni umwe usiku uko kuNew Albany.
And all you know, just little meetings that I can catch a night here and a night there.
Zvakarewo munoziva misangano midiki yandinongoti.
Until if everything plans according to schedule about the 25th of January.
Kusvikira kana zvose zvafamba sokuronga zvimwe munandira 25.
I'll be leaving for Miami for the World International Convention of the Full Gospel Christian Businessman.
Ndichaenda ku Miami ku World International Convention ye Full Gospel Christian businessmen.
And from there to Kingston, Haiti, down in the South America and up through Mexico.
We are going to go to China, to Kingston, Haiti, Zaziku, South America, Dopinda, Mexico.
From there into Africa, from Africa up into the Scandinavian and so forth like that.
Kubva ikoko ndichaenda kuAfrica, kubva kuAfrica ndichaenda kumusoro kuScandinavia uye nokumwe kwakadaro.
The biggest part of the year, I believe, will be taken up in overseas meetings.
Chikamu chikuru chegore ndinotenda kuti chichapera ndichiita misangano miri kwamakumo.
So pray for me. I must make the right decision.
Ndinamatire ndinofanira kutora sarudzo yakanaka.
Now that's just if it be the will of the Lord.
Ndonge chete kuri kuda kwashe.
If not, I'm willing to go anywhere, any place, it doesn't matter where it is, I want to go.
Kana kusiri ndakagadzirira kuenda kupi zvako, yose nzvimbo hazvinei kuti ndokupi, ndinoda kuenda.
But as long as I'm able to stand in this dust of the earth that God has put me in,
asi kana ndichiri kukwanisa kumira ndiri munyama ino, mandakaiswa naMwari,
I want to preach his unsearchable riches until death takes me from this body.
Ndinoda kuparidza upfumi hwake husingaperi kusvikira rufu rwandibvisa mumutumbi uno.
That's my determination. By the grace of God, if he'll only help me.
Ndicho chinangwa changu nenyasha dzaMwari kana bedzi akandibatsira.
If he takes his hand away from me, the devil will slay me.
Kana akabvisa ruoko rwake pandiri, wakaipa anondiuraya.
So you just pray that God will keep his hand of mercy upon me.
Naizvozvo namatai kuti Mwari achengete ruoko rwake rwetsitsi pandiri.
I'm not asking for his justice.
Handisi kukumbira kutonga kwake.
I'm asking for his mercy.
Ndiri kukumbira tsitsi dzake.
See, his justice, no.
Maona zvino, kutonga kwake kwete.
I could not stand that. Just his mercy is what I'm pleading.
Handikwanisi kumira pakadaro, tsitsi dzake dzoga ndizvo zvandinokumbira.
Because I know I'm not worthy.
Nokuti ndinoziva kuti handina kukodzera.
Like no one is.
Uye hapana akakodzera.
We better not ask his justice. We want his mercy.
Zvino tichenjere kuti tichakumbira kutonga kwake, tinoda tsitsi dzake.
Now tonight, being a little hoarse,
zvino manherano ndakati tsveterei inzwi,
but couldn't turn the opportunity down to speak to this fine group of Christians.
Asi ndisingakwanisi kuramba mukana wokutaura kuboka rakanaka iri ramakristu.
Wait, just before I make this announcement, let me say one thing.
Mira, inisoni ndapa chiziviso ichi, regai nditaure chimwe chinhu.
While you all are in one heart now, in one accord,
mose muri muhumwe nomoyo mumwe,
and everything running sweetly, let me just give a little 2-minute talk to my church.
Iyo zvese chifamba zvakanaka, regai nditaure nechechi yangu kuma minutes maviri.
See, listen, my darlings in the gospel.
Maona, tererai vadikanwa vangu muvhangeri.
The stars in my crown, if I shall have one.
Nyeredzi dzekorona yangu kana ndichazova nayo.
The purchase of the blood of Jesus.
Vakatengwa neropa raJesu.
I did this for a purpose, come back like this.
Ndaida izvi nechikonzero kudzoka seizvi.
We decided that on a hunting trip.
Takafunga izvi tiri kuvhima.
Brother Roy Roberson, Brother Banks Woods, and I on a trip.
Ama Roy Roberson, ama Banks Woods, neni tichivhima.
That we could bring, come back. Brother Roy and all of us was talking.
Kuti tichaunza, tichadzoka, ama Roy nesu tose taitaura.
About our pastor, Brother Neville.
Pamusoro pamufudzi wedu, ama Neville.
A man is before you all time pastoring. And everything.
Murume anomira mberi kwenyu nguva dzose achifudza na zvose.
You love him, but yet, Brother Neville being the co-pastor.
Tinomuda asi zvakadaro hama Neville somubatsiri kumufudzi.
It seemed just a little hard for Brother Neville to have to push out into that.
Zvakaita sokuti omei kuhama Neville kuti vapinde muna izvozvi.
See? So we prayed and it seemed like it was the Lord's will that I do it.
Mwana nokudaro takanamata zvino kwakaita so kwaiva kuda kwashe kuti ini ndizviite.
Now, I asked the Lord if he'd help me, I'd do my best.
Zvino ndakumbira Ishe kuti kana vakandibatsira ndichaita zvandinokwanisa.
And after making my own consecration.
Mushure mokuzvipira kwangu.
And after having the church to do so.
Nokuita kuti church izviitewo.
Now, if God blessed us the way he has in the last few meetings with that little consecration.
Zvino kana Mwari akatiropafadza nenzira yaaita nayo mumisangano mishoma yapfuura mushure mokuzvipira kushoma kwakadaro.
What will he do if we keep it up?
Angazodini kana tikaramba tichidaro?
See? Just keep it up. Now listen.
Maona, rambai muchidaro, zvinoteererai.
You're in love with one another.
Muri murudo mumwe nomumwe.
How I see you standing in the aisles this morning and this week with your hands to God.
Ndakuona makamira pakati pamabhenji mangwana nano muchichema makasimudza maoko enyu kuna Mwari.
And the lovely spirit moving around over you.
No, no mweya unoropafadza uchiuya pamusoro penyu.
Now don't you listen to one foul thing the devil's got to say.
Musateerera kuzvinhu zvisina maturo zvichataurwa nadiabolos.
If the devil shows you something or tells you something evil about one of the members of the body of Christ, don't you believe it.
Maona, kana wakaipa akakudza zvimwe kana chimwe chunhu chakaipa pamusoro penhengo yemutumbi waKristu, usazvitenda.
For as soon as you believe it, you mar your experience.
Nokuti paunongozvitenda chete, unokanganisa chapupu chako.
And if you see one of the members of the body of Christ doing something evil, don't tell nobody else.
Kana ukaona imwe nhengo yemutumbi waKristu ichiita zvakaipa, usaudza mumwe munhu.
But go to that member and with love.
Asenda kunenge iyoyo norudo.
And see if you can't bring them back to Christ again.
Uone kana ukasamunza kuna Kristu zvakare.
And if you can't do it, then tell one person and let them go with you.
Zvino kana usingazvikwanisi udza munhu mumwe chete kana kumuita kuti aende newe.
Do it the way the scripture says.
Zviite nenzira yazvakataurwa nayo negwaro.
See? But don't, if somebody says sister so-and-so or brother so-and-so, don't you believe one word of it.
Maona, asusa, kana mumwe munhu akati, hazvanzi ningi kana hama ningi, usatenda kana shoko rimwe zvaro.
You just leave it go.
Zvirege zvakadaro.
Because remember, it's the devil trying to tear you to pieces.
Now
just look for him to come in because he'll do it.
Now
you let the good man of the house, faith, stand right there and don't you receive one thing.
These
people have been set in heavenly places with you.
Vanava vakagara munzvimbo dzokumusoro kudenga pamwe newe.
Fellowship together around the blessings of God.
Vachianana maropafadzo aMwari.
Taking the communion at the table and the Holy Spirit has witnessed that they are the children of God.
Vachidya chirairo patafura uye Mweya Mutsvene wakapupura kuti ava vana vaMwari.
Amen.
So let's just be real sweet, kind-hearted, forgiving, loving.
Naizvozvo ngativei nokutapira mwoyo munyoro tichiregerera nokuva norudo.
And if the other person talks evil against you, you talk sweet against them.
Kana mumwe munhu akataura zvakaipa pamusoro pako, iwe taura zvakanaka pamusoro pake.
Watch how sweeter comes to you then.
Tarisa kuti zvinozounza kutapira kwakadini kwauri.
That's right. Just always return good for evil, love for hate.
Maona ndizvozvo. Zvinonguva yose dzoresera zvakaipa nezvakanaka rudo kuruvengo.
And just, are you feeling better, sweetheart? The little girl in the back?
Uyewo, wakunzwa zviri nani here mudikani wemusikana muduku ari kumashure uko.
That's good. I'm so thankful, yeah.
Zvakanaka, ndinotenda zvikuru, hongu.
Just went back, she was doubled up back there in a knot.
Adzokera shure, anga akasungwa nowakaipa.
And the Lord Jesus has brought her forth now and presented her to the meeting.
Asise Jesu vamusunungura zvino ndokumuunza mumusangano.
We're so thankful for that.
Tinotenda nokuda kwaizvozvo.
That's what I left the pulpit for a few moments ago.
Ndizvo zvandabvira pano papurupeti nguva duku yapfuura.
So they prayed and prayed, couldn't get through to the Lord.
Vati vanga vanamata kakawanda vasingapindurwi naShe.
Now, be sure to do that.
Zvino, ivai nechokwadi kuti munoita izvozvo.
Pledge yourself that to God. God, by your grace, that's what I'll do.
Tsidzai izvi kuna Mwari. Mwari nenyasha dzenyu, ndizvo zvandichaita.
No matter when anyone says evil, return good.
Hazvina mhosva kana mumwe akataura zvakaipa, dzosera zvakanaka.
Don't think evil.
Usafunga zvakaipa.
If you do think evil and you're just hypocritically saying it, then you're wrong.
Kana ukafunga zvakaipa, zvinoonenge uchingotaura mukunyengera, zvinoonenge uchikanganisa.
You just keep on consecrating yourself to God until you really feel good to that person.
Ramba uchizvipira kuna Mwari kusvikira wava kunzwa zvakanaka kumunhu uyu.
That's the way to do it.
Ndiyo nzira yekuzviita.
Then the sweetness of God's blessings will just, oh, it'll just cover your soul.
Zvino kutapira kwamaropafadzo aMwari o kunozozadza moyo wako.
That's the way to live victorious.
Ndiyo nzira yekurarama nayo uchikunda.
And nothing can harm you as long as you're in love.
Hapana chinokwanisa kukukuvadza kana uri murudo.
Well, you say, see, if you have tongues, they'll cease.
Zvakanaka munoti, maona, kana muine ndimi dzichaguma.
And if you have wisdom, it'll vanish.
Kana muine zivo ichapera.
Prophecies, it'll fail.
Zviprofita zvichakundika.
But when you got love, it'll endure forever.
Asi kana muine rudo, ruchagara nokusingaperi.
And don't love only those who love you, but love those who do not love you.
Uye usangodawo vanokuda, asi ida avasingakudi.
For it's easy for me to love anybody that loves me.
Nokuti zvinyore kwandiri kuda munhu wose anondida.
But try to love somebody who doesn't love you.
Asi edza kuda munhu asingakudi.
That's where you test whether you're Christian or not.
Ndipo paunoona kuti uri muKristo here kana kuti kwete.
Somebody don't love you and yet in your heart you love them.
Mumwe munhu asingakudi asi iwe mumwoyo mako unomuda.
If you don't do that, then just keep holding on to God.
So kana usingaiti izvozvo, ramba wakabatira pana Mwari.
It's there, because I know it to be the truth.
Zviripo nokuti ndinoziva kuti ichokwadi.
Amen. I know that it's the truth.
Amen. Ndinoziva kuti ichokwadi.
Now, we are going to open up the precious word now.
Zvinotava kuzozarura shoko rinokosha zvino.
To the book of Hebrews. And the 11th chapter, just for a short message.
Kubukura wa Hebrew, chitsauko 11, kuti tipe maridzo duku.
Being a little hoarse.
Inzwirangu rakashoshoma shoma.
But I had a wonderful afternoon with brethren and sisters.
Asinda wanengu yakanaka maskata ano ne hama ne hanzvanzi.
They never got in until almost 6 o'clock.
Andira kukwanisa kuuya kusvikira dzava kutoita 6 o'clock.
And I just run into the room and knelt down at the side of the bed at the bedroom and prayed for a few moments.
Ndakamhanyakumba ndokugwadama parutivi pomubhedha mumba yokurara ndikanamata kwenguva pfupi.
Got up and picked up my Bible and started to read.
Ndikasimuka ndikatora Bhaibheri rangu ndokutanga kuverenga.
And I seen a magazine laying there and I picked it up and it was wrote in Afrikaans, so I couldn't read that.
Ndaona magazine yanga iripo ndikaitora yanga yakanyorwa muchibhunu nokudara ndina kukwanisa kuiverenga.
Sometimes in reading you'll strike a word.
Dzimwe nguva mukuverenga unosangana nenzwi.
And that word becomes alive to you.
Inzwi iro rova benyu kwauri.
That's where a minister gets his message.
Ndiwo mawanira ano ita muparidzi maridzo yake.
Just start reading. Reading the Bible.
Anongotanga kuverenga. Kuverenga Bible kana chimwe chinhu.
First thing you know, you strike something.
Chokutanga munoziva anosangana nechimwe chinhu.
Then something adds to that something. Something adds to that something.
Chimwe chobatana neichocho, chimwe chobatana onacho.
Then underline it and just go to the pulpit and read it. God will do the rest of it.
Chine samtsetse paziri. Uye woenda hako papurupeti. Woverenga izvozvo Mwari anozoita zvose.
You'll take care of the rest.
Maona anozoita zvose.
Now, sometimes you get so carried away to you make little thoughts of what little notes of thoughts that you've thought of.
Chozimwe nguva unoropafadzwa zvokuti unoita pfungwa, unonyora pasi pfungwa dzako dzawawana.
Sometimes in a meeting where you have to come quickly to the platform.
Chimwe nguva mumusangano unofanira kuuya nechimbi chimbi pa platform.
That is read over them little thoughts that you had. May the Holy Spirit will quicken them to you again.
Zvokuti unozongoverenga pfungwa dzako dziya dzawanga wanyora pasi. Mweya mutsvene unodzimutsa zvakare kwauri.
Done that many a time.
Ndakazviita kazhinji.
Now Hebrews 11, let's read the first verse beginning.
Zvino Hebrews 11, ngativerengei ndima yekutanga kutanga.
And we'll read quite a few verses.
Uyechaverenga ndima shoma.
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Zvino kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni.
For by it the elders obtained a good report.
Nokuti naiko vanhu vakare vakapupurirwa zvakanaka.
Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Isn't that rich?
Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanyatsorongedzwa nenzwi ramwari naizvozvo zvinhu zvinoonekwa hazvina kuitwa nezvinhu zvinoonekwa hauzi upfumi here.
Let me read that third verse again. Listen closely.
Regai ndiverenge ndima yetatu zvakare, nyatsoteererai.
Through faith we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear, is the Word of God.
Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanyatsorongedzwa nezwi raMwari. Naizvozvo zvinhu zvinoonekwa hazvina kuitwa nezvinhu zvinoonekwa, shoko raMwari.
By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it being dead yet spake.
Nokutenda Abere wakabayira Mwari chibayiro chakanaka kune chaKaini, akapupurirwa nacho kuti wakanga akarurama, Mwari achipupurira zvipo zvake, naiko kutenda iye kunyangwa afa hake uchangotaura nazvino.
By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God translated him. For before his translation he had a testimony that he pleased God.
Nokutenda Enoki wakatorwa kuti arege kuona rufu, akasazoonekwa nokuti Mwari wakanga amutora. Nokuti asati atorwa wakapupurirwa kuti wakanga achifadza Mwari.
500 years of life too.
Kwamakore mazana mashanu upenyuwo.
But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those that diligently seek him.
Kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza, nokuti unouya kuna Mwari unofanira kutenda kuti iye uripo, uye kuti unopa vanomutsvaka mubayiro wavo.
By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of righteousness, which is by faith.
Nokutenda Noa wakati anyeverwa pamusoro pezvinhu zvichigere kuonekwa, akagadzira areka nokutya Mwari kuti aponese mhuri yake, akapa nyika mhosva, nazvo akagara nhaka yokururama kunouya nokutenda.
Now let us pray just a moment and bow our heads.
Ndingatinamete kukanguva tikotamise misoro yedu.
Lord, our most gracious God and Father,
Ishe Mwari nababa vedu anokosha,
we come now into thy presence again with thanksgiving.
Tinouya muhupo hwenyu zvakare nokutenda.
Not only are we now feeling that we are in thy presence because that we have bowed our heads to pray.
Uye hatisi kungonzwa kuti tiri muhupo hwenyu nokuti takotamisa misoro yedu kuti tinamate.
But we believe that we are constantly in thy presence.
Asi tinotenda kuti nguva dzose tiri muhupo hwenyu.
Because that the eyes of the Lord run to and fro through the earth.
Nokuti maziso ashe anoona kose kose panyika.
And you know all things.
Uye munoziva zvinhu zvose.
And you know the thoughts of the heart.
Zvakare munoziva mifungo yemoyo.
Therefore, Lord, the reason we bow our heads is to ask this petition.
Nokudaro Ishe chikonzero tichikotamisa misoro yedu kuti tikumbire kuti,
that you would forgive us for all of our trespasses and transgressions against thee.
Muregerere kudarika nokukanganisa kwedu kwamuri.
And that thy mercy once more would be extended to us.
Nokuti tsitsi dzenyu dzitambanudzwe kwatiri.
In so much that you would open our lips to speak and our ears to hear.
nenzira inoita kuti muzarure miromo yedu kuti itaure nenzeve dzedu dzinzwe.
And that thy word might become real to us tonight.
Uye kuti shoko renyu riite benyu kwatiri usiku huno.
That these few verses that we have chosen to read,
kuti ndimashoma dzatasarudza kuverenga,
might become a great help to every member of thy mythical body on the earth.
Zvibatsire zvikuru kunhengo yese yemutumbi wenyu usingaonekwi uri panyika.
The spiritual church, the church of the firstborn.
Chechi yenyomweya, chechi yamatangwe.
That church that's been bought by the blood of Jesus.
Chechi yakatengwa neropa raJesu.
That's been washed and has been sanctified.
Yakagezwa ikacheneswa.
And will be presented to God that day without a blemish or a wrinkle.
Uye chapiwa kuna mwari nezuva iro isina gwapa kana kunyana.
How we thank thee to have faith to believe that we are partakers of this goodness of God.
Tinokutenda imi nokuti tinokutenda kokuti tiri vagovani vokunaka kwaMwari.
Through the righteousness and mercy of our Lord Jesus.
Nokuda kwokururama netsitsi dzaIshe Jesu.
Praying now that you'll heal all the sickness.
Tinonamata zvino kuti mupodze varwere.
Thanking you for touching that little girl.
Tikutendai nokupodza kwamaita musikana muduku.
Just a few moments ago, laying doubled in the room in there from pain.
Gwashoma yapfuura anga akarara akazvipeta mumba umo nokurwadziwa.
See her walk out that little childlike faith and accepting you and your mercy.
Kumona achifamba panze nokutenda uku sekumwana muduku. Kugamuchirai netsitsi dzenyu.
And we thank thee for this.
Tinotenda imi neizvi.
And pray that you'll remember Sister Baker's little loved one over in Kentucky.
Tichinamata kuti mucharangarira mudikani weyazanzi Baker ari ku Kentucky.
And the ones that Brother Neville spoke of.
Nevamwe vataurwa nehama Neville.
And oh God, the innumerable camp of the sick everywhere.
Uye oh Mari, vanhu vakawanda vari kurwara kose kose.
And especially, Lord, those that are unsaved and know thee not.
Uye zvikuru saIshe avo vasati vaponeswa vasingazivi imi.
If they should die in their sins, they cannot come where you are.
Kana vakafira muzvivi zvavo havangauyi kwamuri.
We pray that you'll give us witness and power, boldness to speak the word.
Tinonamata kuti mutipe simba rokupupura, kushinga kutaura shoko.
And wisdom to know when to speak it.
Nouchenjeri hwokuziva pokutaura.
And then speak to us when we have said enough.
Uye taurai nesu kana tataura zvakakwana.
That we might walk away and leave the people in the amazement wondering.
Kuti tiende tichisiya vanhu vachishamiswa nokukatyamara.
Of the great Holy Spirit and His work.
Pamusoro pomweya mutsvene mukuru nebasa rake.
Grant it, Lord. Hear us now, we pray. In Jesus' name we ask it. Amen.
Zviite Ishe, tinzwe iko zvino tinonamata muzita raJesu tinozvikumbira. Amen.
I would like to speak just for a short time upon the subject of senses.
Zvino ndinoda kutaura pamuri kwenguva pfupi pamusoro penyaya yamaitire muviri.
We are taught that the natural man has 5 senses.
Tinodzidziswa kuti munhu wenyama une zvinhu zvishanu zvokuziva nazvo.
And those 5 senses control his.
Uye zvinhu zvokuziva nazvo izvi zvine simba pa.
His. Or give, God gave him these 5 senses to contact his earthly home.
Kana kuti akapiwa, Mwari akamupa zvinhu zvishanu izvi kuti akwanise kuziva zvakamupoteredza panyika.
And those senses are known as see, taste, feel, smell, hear.
Mazivira aya anoti kuona, kuravira, kubata, kunhuhwidza, kunzwa.
Those 5 senses which are known to the natural man.
Mazivira mashanu aya aripo pamunhu wose wose.
And they are good.
Uye akanaka.
And we cannot operate or live a normal life when one of these senses fail to act.
Zvokuti hatikwanisi kurarama upenyu hwakanaka kana chimwe chamazivira aya chatadza kushanda.
Your sight, hearing, feeling, smelling, or tasting.
Kuona kwako, kunzwa, kubata, kunuwidza kana kuravira.
We cannot be normal without them.
Hatikwanisi kuva vanhu vakakwana kana tisina izvi.
There's something missing.
Pane chimwe chinenge chisipo.
Some potion of life that we cannot contact without that sense acting.
Chimwe chikamu choupenyu chatisingakwanisi kuziva kana chimwe chazvo chisingashandi.
And they're good and they're useful.
Zvino zvakanaka uye zvinobatsira.
And they were given to us by God.
Zvakapiwa kwatiri naMwari.
God gave those senses.
Mari akapa mazivira aya.
But they're given to you as a gift.
Asi anopiwa kwauri sechipo.
And it depends on how you, what you yield these senses to.
Uye zvinobva kuti chii chawatendera kuva nesimba pazvinhu izvozvi.
Will be the way that your life is controlled.
Ichocho ndicho chichazova nesimba muupenyu hwako.
The way you yield those five senses.
Mashandisiro aunoita mazire mashanu aya.
You're what you see, what you hear.
Uri zvaunoona, zvaunonzwa.
What you taste, smell, or feel.
Zvaunoravira, zvaunonhuhwidza kana kubata.
Whatever those senses are yielded to, they will dominate you.
Chipi zvacho chaunenge wapira kuti chive nesimba pazviri izvozvi, ndicho chichakutonga.
And we are grateful to God that we have the five senses.
Uye tinotenda Mwari kuti tina mazivire mashanu aya.
But by no means was these five senses given to you to guide you.
Asi mazivire mashanu aya haana kupiwa kwauri kuti akutungamirire.
They were given to you for earthly contact.
Akapiwa kwauri kuti uzive zvakakupoteredza panyika.
But there was given you the sixth sense.
Asi wakapiwa imwe pfungwa yechitanhatu.
And that sixth sense is belongs only to the Christian.
Uye pfungwa yechitanhatu iyi inowanikwa bedzi mumukristu.
And you cannot have this sixth sense until you become a Christian.
Haukwanisi kuva nepfungwa yechitanhatu iyi kusvikira wava mukristu.
Is the only way that you can ever have any more than the five natural senses for the natural person.
Ndiyo nzira yoga yokuti uve nezvinopfuura mazivire mashanu omutumbi womunhu.
But sixth sense is better known to the Christian as faith.
Pfungwa yechitanhatu inonyanya kuzivikanwa nomukristo sokutenda.
It's the one that governs and guides you.
Ndiko kunotonga nokukutungamirira.
And it is superior to all the other senses.
Uye kuri pamusoro pemamwe mazivire.
It's a superior to all of the senses, the other five senses.
Kuri pamusoro pamazivire ose mamwe mazivire mashanu.
Now, I would not say that because that we receive the sixth sense.
Zvino handingati kudako kuti tagamuchira pfungwa yechitanhatu.
That the five senses are no good no more.
Nokudaro mazivire mashanu haachisina basa.
Yes, they are.
Hongu ane basa.
Those five senses were given to you by God.
Mazivire mashanu aya akapiwa kwauri naMwari.
And they are to be used.
Uye anofanira kushandiswa.
But when the five senses act contrary to the word of God, then they are lying.
Asi kana mazire mashana aya akapesana neshoko raMwari anenge achinyepa.
Now the sixth sense cannot lie.
Zvino pfungwa yechitanhatu haikwanisi kunyepa.
It's a super sense.
Ipfungwa yakakwana.
And that's what I want to speak about. This morning I spoke on a super sign.
Uye ndiyo yandiri kuda kutaura pamusoro payo. Mangwana nano ndataura pamusoro pechiratidzo chakakwana.
And tonight on a super sense.
Uye usiku huno pefungwa yakakwana.
And the super sense is the Holy Spirit.
Zvino pfungwa yechitanhatu mweya mutsvene.
The faith of God that dwells in you.
kutenda kwa Mwari kunogara mauri.
And if you let the five senses be yielded to the sixth sense,
uye ukarega mazire mashanu achiiswa pasi pefungwa yechitanhatu,
it'll guide you and bring all the other five senses under control of that super sense.
Zvino kutungamirira nokuisa mazivire awa mashanu pasi pesimba repfungwa yakakwana.
For it's so far above the natural sense.
Nokuti yakakwirira chaizvo kudarika mazivire mashanu omuviri.
As a spiritual man is above the natural.
Sezvakaita munhu womweya anodarika munhu wenyama.
It's as far as high as the heavens is above the natural man and his five senses.
Zviri pamusoro kwazvo samatenga kumunhu wenyama namazivire ake mashanu.
It makes you believe things that you cannot see.
Zvinokuita kuti utende zvinhu zvausingakwanisi kuona.
It makes you act where you do not think the five senses would ever think about it.
Zvinokuita kuti uite zvisingakwanisi kufungwa namazivire mashanu.
The devil can get into these five senses and lie to you.
Diabolos anokwanisa kupinda mazivire mashanu aya onyepa kwauri.
But he cannot touch that super sense.
Asi haakwanisi kubata pfungwa yakakwana iyi.
That's far beyond his reach.
Iri kure kwazvo naye.
That come from God.
Yakabva kuna Mwari.
It's called faith.
Inonzi kutenda.
Faith is that great thing.
Kutenda ndicho chinhu chikuru ichi.
And the five senses does not control the sixth sense.
Uye mazire mashanu hatungamiriri pfungwa yechitanhatu.
But the sixth sense controls the five senses.
Asi pfungwa yechitanhatu inotungamirira mazivire mashanu.
The super sense controls the natural senses.
Pfungwa yakakwana inotungamirira mazivire enyama.
And the five senses is see, taste, feel, smell, hear.
Uye mazivire mashanu ndiwo anoti kuona, kuravira, kubata, kunhuhwidza, kunzwa.
And the super sense is something that'll make you believe God's word.
Zvino pfungwa yakakwana inokuita kuti utende shoko raMwari.
For that's the only thing it'll speak about.
Nokuti ndicho chinhu choga chainotaura pamusoro pacho.
And it'll make you believe for things that you can't see, taste, feel, smell, or hear.
Zvakare inokuita kuti utende zvinhu zvausingakwanisi kuona, kuravira, kubata, kunhuhwidza kana kunzwa.
Because it'll take God's word.
Nokuti inotora shoko raMwari.
And it will deliver that word to you.
Zvakare inounza shoko iri kwauri.
And make you walk contrary to any other thing there is but God's word.
Yoita kuti ufambe uchipesana nezvinhu zvisiri shoko raMwari.
By faith. Faith does it.
Nokutenda, kutenda ndiko kunozviita.
Now, in giving this illustration of the senses,
zvino mukupa mufananidzo uyu wamazivire omuviri,
the natural man is born with these senses, so they are nature-given senses.
Munhu wenyama anoberekwa aine mazivire aya, nokudaro ndezvokuberekwa nazvo.
And that's really the only thing he'll ever know about it.
Zvakare ndicho chinhu choga chaanokwanisa kuziva.
In his intellectual thinking.
Mumafungiro ake.
He can only think as a man.
Anongokwanisa kufunga somunhu.
He can see as a man.
Anoona semunhu.
He can understand as a man.
Anokwanisa kunzwisisa semunhu.
He can hear as a man.
Anonzwa somunhu.
But when he becomes governed or regenerated.
Asi kana ava kutungamirirwa kana kuvandudzwa.
Or we would call it born again.
Kana kuti tingazviti kuberekwa patsva.
Then that sixth super sense takes a hold of him.
Ipapo pfungwa yechitanhatu, pfungwa yapamusoro inozomubata.
In doing so, that super sense raises him up into a spot.
Uye mukiita izvi, pfungwa yakakwana iyi inomusimudza kumuisa pachinhano.
So where he has faith to believe things that he could not hear.
Chano zova nokutenda zvinhu zvaasingakwanisi kunzwa.
Things that he could not see.
Zvinhu zvaasingakwanisi kuona.
Understandings that he could not understand.
Kunzwisisa zvaasingakwanisi kunzwisisa.
He believes it anyhow because he's governed by that sixth sense.
Anozvitenda zvakadaro nokuti ava kutongwa nepfungwa yechitanhatu.
That super
Fungwa iri pamusoro.
Oh, how marvelous it is to know it.
Oh, zvinoshamisa sei kuchiziva izvi.
And to think how simple it is to believe it.
Uye kufunga kuti zviri nyore sei kuchitenda.
Now you cannot believe it until you are regenerated.
Zvino haukwanisi kuzvitenda kusvikira wawandudzwa.
The Bible said that no man can call Jesus the Christ only by the Holy Ghost.
Bible rakadaro hakuna munhu anokwanisa kuti Jesu ndiKristo kusiya noMweya Mutsvene.
We went through that this last week.
Takapinda mazviri sonzo rapfuura.
And it's been such a stumbling block, especially to the Pentecostal believing people.
Uye chakava chigumbuso kunyanya kuvanhu vePentecost.
When they hear me say that Jesus said in St. John 5:24,
panonzwa ndichiti Jesu akati muna John 5:24,
he that heareth my word and believeth on him that sent me has eternal life.
Uyo anonzwa shoko rangu nokutenda kuna iye wakandituma ano upenyu husingaperi.
Eternal life comes from God alone.
Upenyu husingaperi hunobva kuna Mwari woga.
And no man can say Jesus is the Christ only by the Holy Ghost.
Zvakare hakuna munhu anokwanisa kuti Jesu ndiKristo kusiya noMweya Mutsvene.
You're only taking what somebody else said, what you learned by intellectual.
Uri kungotora zvakataurwa nomumwe munhu zvawakadzidza nepfungwa dzako.
What you learned by the natural five senses.
Zvawakadzidza namazivira ako mashanu.
But when the sixth sense comes in, the Holy Spirit.
Asi kana pfungwa yechitanhatu yauya Mweya Mutsvene.
It takes away all the reasonings of these six senses and five senses and lifts you up into that sixth sense to make you believe things that you can't see, taste, feel, smell, or hear.
Unobvisa kufunganya kwose kwamazivire mazivire mashanu wokusimudza mupfungwa yechitanhatu uchiita kuti utende zvinhu zvausingakwanisi kuona, kurayira, kubata, kunhuhwidza kana kunzwa. Unoita chimwe chinhu kwauri.
Then you can say Jesus is the Christ because you have witnessed it.
Zvino unokwanisa kuti Jesu ndiKristu nokuti wakazvipupura.
Not what intellectual teaching has taught you.
Kwete zvawakadzidziswa nokudzidzisa kwepfungwa dzenyama.
But what you've experienced.
Asi zvakaitika kwauri.
What is the sixth sense to do then, Brother Branham? Why did the sixth sense come?
Pfungwa yechitanhatu inoitei zvino, Hama Branham? Pfungwa yechitanhatu yakauyirei?
The sixth sense come for this reason.
Pfungwa yechitanhatu yakauya nokuda kwechikonzero ichi.
Now sixth sense is the faith, the super sense.
Zvino pfungwa yechitanhatu kutenda, maziviro ari pamusoro pezvose.
Now, if the sixth sense come for this reason only,
zvino kana pfungwa yechitanhatu yakauya nokuda kwechikonzero ichi bedzi,
that was to make the five senses in you deny anything that's contrary to God's word.
Chinova chokuita kuti maziviro mashanu ari mauri arambe zvinhu zvose zvisingawirirani neshoko raMwari.
Amen.
That's what the sixth sense is for.
Ndiro basa repfungwa yechitanhatu.
The scripture speaks of casting down reasoning.
Gwaro rinotaura pamusoro pokurasa kufunganya.
The five senses will you can reason.
Maziviro mashanu unokwanisa kufunga.
Well now, why should this man, why should?
Zvino zvakanaka sei munhu uyu, uye seizva?
But the sixth sense doesn't see that at all.
Asi pfungwa yechitanhatu haioni zvose izvi.
It's so far beyond it.
Iri kure nazvo.
It's so much higher than it is.
Yakakwirira kwazvo.
Until it don't even have any reasonings at all with it.
Zvokuti haina kufunganya mairi.
We believe it.
Tinozvitenda.
Amen.
Far beyond anything that the five senses would have to say about it.
Yakakwirira kwazvo kudarika zvingataurwa namaziviro mashanu.
Now, get ready for a healing service.
Zvino tagadzirira kupodzwa kwavarwere.
See, we believe it.
Maona, tinozvitenda.
You walk by that sixth sense.
Unofamba nepfungwa yechitanhatu.
You talk by that sixth sense.
Unotaura nepfungwa yechitanhatu.
You live by that sixth sense.
Unorarama nepfungwa yechitanhatu.
You Die by that sixth sense and rise by that sixth sense.
Unofa nefungwa yechitanhatu zvakare unomuka nefungwa yechitanhatu.
That super sense.
Ifungwa yakakwana.
Something that's in you that's different from what the natural man is.
Chimwe chinhu chiri mauri chakasiyana nomunhu wenyama.
The natural man only has these.
Munhu wenyama anongova neizvi.
And they're all right if they can be brought in submission to the sixth sense.
Uye zvakanaka kana zvikakwanisa kutsikamiswa pasi pefungwa yechitanhatu.
If the natural mind says, reads the word of God and says, that is the word of God, it's speaking the truth.
Kana pfungwa yenyama ikati verenga shoko raMwari uye yoti iri shoko raMwari iri kutaura chokwadi.
But if it reads and says it's not all the word of God or it's was something, it was one time but it isn't now.
Asikana ikaverenga uye yoti harisiro shoko rose raMwari kana kuti raiva imwe nguva asi kwete iko zvino raimbova imwe nguva asi harisiri izvo iko zvino.
Then that sixth sense comes in and says he's the same yesterday, today and forever.
Zvino pfungwa yechitanhatu inouya uye yoti haashanduki zuro nanhasi nokusingaperi.
That's the difference.
Maona, ndiwo mutsauko.
That's why that so many people fail to be healed.
Ndicho chikonzero vanhu vazhinji vachitadza kupodzwa.
They're trying to come with an intellectual conception.
Vanoedza kuuya namaonero epfungwa dzenyama.
They say, oh, I do this or I believe this and so forth.
Vanoti, oh, ini ndinoita izvi kana kuti ndinotenda izvi nezvimwe.
But if that sixth sense is saying that,
asikana pfungwa yechitanhatu iyi ichitaura izvi,
then there's nothing will ever shake them from that sixth sense.
Zvino hapana chinozovabvisa papfungwa yechitanhatu iyi.
The sixth sense is come upon the human being to make them deny anything that's contrary to the word of God.
Pfungwa yechitanhatu yakauya kumunhu kumuita kuti arambe zvose zvinopesana neshoko raMwari.
Any symptom.
Maonero ese.
Any symptom that's contrary to God's promise, the sixth sense says it isn't there.
Maonero ose anopesana nevimbiso yaMwari, pfungwa yechitanhatu inoti hazvipo.
If the Christian that's born again.
Kumukristu akaberekwa patsva.
And the first thing you know, some infidel, unbeliever, gets around to the Christian.
Zvino chinhu chokutanga unoziva muhedheni munhu asingatendi anosvika kumukristu.
And said, now looky here, there's no such a thing as that Holy Ghost.
Oti zvino tarisa pano hakuna chinhu chinonzi mweya mutsvene.
You're just mistaken in that.
Wakangokanganisika mazviri.
You're crazy if you believe such stuff as that.
Unopenga kana uchitenda zvinhu zvakadaro.
There's no such a thing as it.
Hapana chinhu chakaita seichi.
That sixth sense goes right straight to work.
Pfungwa yechitanhatu pakarepo inobva yatanga kushanda.
Let me show you in the Bible where you can't receive the Holy Ghost.
Rega ndikuratidze mubhaibheri pausingakwanisi kugamuchira mweya mutsvene.
You see, I can show here where the disciples got it, but
unoona ndinokwanisa kukuratidza pawakawanikwa navadzidzi asi.
Well, you say, look, the sixth sense of porn show, say.
Hongu zvakanaka unoti tarisa pfungwa yechitanhatu inokunongedza yokuudza.
But he said the promise isn't to you, to your children.
Asi akati vimbiso iri kwamuri nokuvana venyu.
Well, that meant their children there. That didn't mean for you. It isn't for you.
Zvino zvaireva vana vavo izvozvo kwete iwe. Hazvisi zvako.
But that sixth sense knows better.
Asi pfungwa yechitanhatu inoziva zviri nani.
Why? It's already in you.
Sei, iri mauri.
They've said it too late. You've already received it.
Vakanonoka kuzvitaura. Wakatogamuchira.
People who talk that there is no such a thing as the Holy Spirit don't know what they're talking about.
Vanhu vanotisa kuti hapana chinhu chakaita somweya mutsvene havazivi zvavari kutaura pamusoro pazvo.
Like a boy once peeling an apple.
Somukomana uya imwe nguva paaipara apples.
And was asked by an infidel debating a meeting.
Zvino akabvunzwa nomunhu asingatendi achipikisa musangano.
He said, what do you want? What do you want up here? He said, I want to ask you a question.
Akati unodei chii chaunoda kuno? Akati ndinoda kukubvunza mubvunzo.
While he was eating the apple and enjoying it.
Akanga achidya apuro raimunakira.
A very simple sort of a look like a delinquent person.
Munhu akareruka airatidza somunhu ane musikanzwa.
With the hair hanging in his face.
Nebvudzi rakarembera kumeso kwake.
And one tooth out in front and an old dirty overhaul jacket on.
Uye asina rimwe zino rapamberi nebhachi rehovhorosi rakasviba.
He said, just one question I want to ask you.
Akati mubvunzo mumwe woga wandinoda kukubvunza.
The infidel just said, there is no such a thing as God.
munhu asingatenda akanga abva mukutaura kuti hakuna chinhu chinonzi Mwari.
It's all emotion.
Zvose ndezvamanyawi.
There's nonsense to it, is all it is.
Hazvina maturo, ndizvo zvazviri.
And the boy said, I want to ask you a question, mister. Is this apple sweet or sour?
Nomukomana akati ndoda kukubvunzai mubvunzo vakuru. Apuro iri rinonaka here kana kuti kwete?
He said, how do I know I'm not eating it? He said, that's just what I thought. Walked right back.
Akati zvino ndingaziva sei handisi kuridya. Akati ndizvo chaizvo zvandanga ndichifunga ndokufamba achienda.
How do you know when you haven't tasted the Lord?
Unoziva sei wausina kumboravira Ishe?
How do you know when you've never received the Holy Ghost, whether he's real or whether he is not?
Unoziva sei wausina kumbogamuchira Mweya Mutsvene kuti ndowe chokwadi here kana kuti hausi?
How do you know where there's faith and power?
Unoziva sei kuti kutenda nesimba?
How do you know there's not joy unspeakable and full of glory when you've never tasted to see it?
Unoziva sei kuti hapana mufaro usinga tauriki nokubwinya kuzere iwe usina kumbozviravira kuti uzvinzwe?
The sixth sense leads you to that.
Pfungwa yechitanhatu inokutungamirira kwazviri.
The sixth sense declares that to you.
Pfungwa yechitanhatu inozivisa izvozvi kwauri.
There's no intellectual powers at all that'll ever bring that to you.
Hakuna simba rezvepfungwa zvachose ringaunza izvi kwauri.
The intellectual powers will reason.
Simba rezvepfungwa rinofunga.
And say, well, it's psychology. It's something this way. It's emotion with the people.
Uye roti, sei ndezvokuverenga pfungwa chimwe chinhu chenzira iyi uye manyawi ana vanhu.
But when the sixth sense comes in, it denies all of those things.
Asi kana pfungwa yechitanhatu yauya inoramba zvinhu izvi zvose.
And moves a person straight into the bosoms of God.
Yofambisa munhu mukururama pachipfuva chaMwari.
He that cometh to God must believe that he is.
Uye anouya kuna Mwari anofanira kutenda kuti ariko.
And a rewarder of those that diligently seek him.
Zvakare mupi wamubayiro kune avo vanomutsvaga.
By faith, by faith. Abraham, by faith. Isaac, by faith. Jacob.
Nokutenda, nokutenda. Abraham, nokutenda. Isaac, nokutenda. Jacob.
All by faith.
Vose nokutenda.
It's the sixth sense that does it.
Ipfungwa yechitanhatu inozviita.
Sixth sense denies all symptoms.
Pfungwa yechitanhatu inoramba zvinoonekwa zvose, zvose zvinoonekwa.
Anything contrary to God's word.
Zvose zvinopesana neshoko raMwari.
Any feeling. Emotion.
Manzwi ose, manyawi.
Somebody say, oh, well, I was prayed for, but I just don't feel any better.
Zvino ndakanamatirwa, asi handisi kunzwa zvakanaka.
Sixth sense would never stand still for that.
Pfungwa yechitanhatu haingamiriri izvozvo.
Sixth sense would say, it's a lie. I feel better, I'm getting well.
Pfungwa yechitanhatu inozoti mhanyepo, ndiri kunzwa zviri nane. Rikupora.
God said so, that settles it.
Mwari akadaro ndizvo zvinozvipedza.
Amen.
Amen.
God said so. Sixth sense only feeds on the word of God.
Amen. Mwari akazvitaura. Pfungwa yechitanhatu inongodya pashoko raMwari chete.
That's super sense.
Pfungwa yapamusoro.
It's super above the senses.
Yakakwirira kudarika mamwe mazivire.
It's a greater sense.
Ipfungwa inoshamisa.
It's a faith, it's a power. That stirs and drives.
Kutenda isimba rinomutsa nokuendesa mberi.
Amen.
Oh, praise God.
It's something that makes you do things that you never thought you would do.
Amen. Chimwe chinhu chinokuitisa zvimwe zvinhu zvaunenge usina kufunga kuti ungaita.
It's the sixth sense. The super sense.
Ipfungwa yechitanhatu. Pfungwa yakakwirira.
You get prayed for. Say you got a crippled hand. You get prayed for your hand.
Unonamatirwa. Toti une ruoko rwakaremara, zvinonamatirwa ruoko rwako.
You come up there and you believe that God's going to heal you.
Oye ipapo uchitenda kuti Mwari anokupodza.
The pastor prays for you. You go back.
Mufudzi wakunamatira wodzokera.
The old natural man will say this.
Munhu wenyama anoti.
You don't feel any different in that hand.
Hapana kupodzwa kuri kuitika kuruoko.
You're no better than what you ever was.
Hapana mutsauko kubva pane zvawanga uri.
But the sixth sense comes along and said, that's a lie.
Asi pfungwa yechitanhatu inouya uye yoti mhanyepo.
You've been prayed for. That settles it.
Wanamatirwa ndizvo zvakakwana.
Amen. Like a woman had come to her meeting one time.
So mumwe mudzimai akauya kumusangano imwe nguva.
And she came to her meeting two of them.
Uye akanga auya kumusangano vari vaviri.
They crossed the platform. They'd seen the discernments.
vakafamba pa platform vakanga vaona zvakawanzika zvichitaurwa.
Them women were just swallowed up.
Madzimai akanga abatwa kwazo.
They were both real Christians.
Vose vakanga vari maKristu.
One come up in the spirit came and said, "You are suffering with a stomach trouble."
Mwaka uya uye mweya ukamudza ku ukati uri kurwadziwa nomudumbu.
And her face lit up. She said, "That's true."
Uye kumeso kwake kwakapenya akati ichokwadi.
And the Holy Spirit said to me,
zvino mweya mutsvene wakataura kubudikidza neni.
He said, "And it's an ulcer. It's caused from a nervous condition."
Ukati zvakare maronda omudumbu anokonzerwa nokusagadzikana.
You've been examined by a certain doctor and he said that you could not had to have an operation to have it cut out.
Makataridzwa nomwe chiremba akati hamungakwanisi kana munofanira kundovhiwa kuti muvadimure vabvise.
She said, "Every word of that is the truth."
Akati shoko rose rataurwa nderechokwadi.
And then seeing she's such a great believer.
Zvino ndichiona kuti akanga achitenda zvikuru.
And it said, "Your name is Miss So and So. You come from so and so and such a place."
Ipapo akanzi zita rako ndiningi unobva kunzvimbo iyi zvakare panzvimbo inonzi zvakati nezvakati.
She said, "That is the truth."
Akati ichi chokwadi.
What was it? The sixth sense catching it.
Chaiva chii? Fungwa ichitanhatu ichizvibata.
The sixth sense and the Holy Spirit were standing side by side.
Fungwa ichitanhatu nomweya mutsvene zvakamira pamwe chete.
The Holy Spirit was speaking, the sixth sense was saying, "Amen."
Mweya mutsvene wakanga uchitaura, fungwa ichitanhatu yakanga ichiti, "Amen."
There it is, something has to happen.
Ndizvo zvazviri, pane chinofanira kuitika.
When Martha ran out to find Jesus.
Marita pakamhanya kundotsvaka Jesu.
And when she said, "Lord, what's the sixth sense?"
Yepa akati ishe, tarisai fungwa yechitanhatu iyi.
"If thou would have been here, my brother would not have died."
Dai manga muri pano, hanzvanzi yangu ingadai isina kufa.
"But even now, whatever you ask God, God will give it to you."
Asi kunyangwe zvino chose chamunokumbira Mwari, Mwari anokupai.
There's the sixth sense.
Ndiyo fungwa yechitanhatu.
Jesus pulled himself together and said, "I am the resurrection and life."
Jesu akamira akati ndini kumuka noupenyu.
"He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live."
Uya anotenda mandiri kunyangwe akafa asi achararama.
"Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?"
Ani nani anorarama achitenda mandiri haazofi, unotenda here izvi?
What are you going to say, reasoning?
Uchaita sei iwe kufunga?
There's a man laying on a dead and the worms is crawling through him.
Pano murume arere apo akafa ane honye.
But he's just got through saying he was the resurrection and the life.
Asa akanga achangobva kuti ndiye kumuka noupenyu.
That's God's word.
Ndiro shoko raMwari.
That sixth sense beyond the doctor's care.
Fungwa yechitanhatu inodarika zvinofungwa navana chiremba.
Beyond the thoughts of scientific research.
Inodarika fungwa dzescience.
Defy all reasonings and cast them down.
Inoramba zvose, inoramba kufunga kwose zvakare, inozvikoromora pasi.
Why? It's witnessing to God's word. I am, not I will be, I was, I am now.
Sei iri kupupurira shoko raMwari, ndiri, kwete ndichazova, ndaiva, ndiri, iko zvino.
The resurrection of life. Amen.
Ndiri kumuka noupenyu, ndiri munhu.
He that believeth in me, though he were dead, yet he shall live.
Uya anotenda mandiri kunyangwe akafa, asi achararama.
And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Uya ani nani anorarama achitenda mandiri haazofi, unotenda here izvi?
He said, "Yea, Lord." Sixth sense.
Akati honge ishe, fungwa yechitanhatu.
I believe that you are the Son of God that should come into the world.
Ndinotenda kuti muri mwanakomana waMwari aizouya panyika.
Thy brother shall rise again.
Hanzvanzi yangu ichamuka zvekare.
Oh my. To the grave they went.
Oh, imi wee, vakaenda kuguva.
Them two together, something had to happen.
Yo ari yo iri pamwe chete chimwe chunhu chaifanira kuitika.
That was a super sense with God standing present. Something had to take place.
yakanga iri pfungwa yakakwana naMwari akamira ipapo pane chaifanira kuitika.
The sense was, super sense was God.
Pfungwa yapamusoro iyi yaiva Mwari.
There was something telling Martha that.
Pane chimwe chaiudza Marita izvi.
She'd seen him, she knowed him. She recognized him to be the very Messiah.
Akanga amuona, aimuziva, akamuziva kuti ndiye Messias.
And she knew if she could only get to him.
Zvakare akaziva kuti kana akasvika kwaari.
If she could only get close to him and present the case.
Kana akasvika padyo naye uye opira nyaya yake.
Just hear one promise come from him, that's all she wanted.
Kuti anzwe vimbiso imwe chete ichibva kwaari ndizvo chete zvaaida.
When he said, I am the resurrection life, he that believeth in me though he were dead, that's all Martha wanted to hear.
Pakati ndini kumuka noupenyu, uye anotenda mandiri kunyangwe afa, ndizvo chete Marita zvaaida kunzwa.
All she wanted because the sixth sense, the super sense, her faith was moving her to confessing, believing.
Ndizvo chete zvaaida nokuti pfungwa yechitanhatu, pfungwa yakakwirira kutenda kwake kwaimufambisa kuti amupupurire.
This woman, when she left the platform, it was, thus saith the Lord.
Mudzimai paakabva paplatform yaiva zvanzi naJehovha.
Go home and eat. Jesus Christ makes you well.
Enda kumba undodya. Jesu Kristu akupodza.
She went home.
Akaenda kumba.
That night, a friend of hers living in the neighborhood,
usiki iwohwo shamwari yake yaigara munharaunda,
was third or fourth behind her. She had a big knot on her neck.
Akanga ari wetatu kana wechina kubva paari. Aiva nezvibundu pamutsipa.
And here she comes.
Ndokubva auya.
All thrilled about her neighbor was going to be healed of that ulcer that had bothered her so much.
Achifara kwazvo nokuda komuvakidzani wake akanga achizopodzwa maronda amudumba akanga amutambudza zvakanyanya.
This is one of the hundreds of cases, thousands of them.
Inde imwe yamazana ezvapupu zvuru zvamazana.
And this big knot sticking out on her neck.
Nobundi iraiva pamutsipa wake.
And she come up, I said, no one would have to discern that.
Pakauya ndakati zviri pachena izvi.
But you're happy about something, you've been thrilled because that woman sitting over yonder is a neighbor of yours.
Asi ri kufara pamusoro pechimwe chinhu. Wafadzwa kwazvo nokuti mudzimai uyu agerapo muvakidzani wako.
Holy Spirit, she thought, how in the world could that man know that?
Mweya mutsvene akafunga. Munhu uyu angaziva sei zvinhu izvi.
It has to be something to reveal it to him.
Panofanira kunge pane chimwe chinhu chazvizarura kwaari.
So when that was said, it said you're thinking about your neck.
Nokudaro pakataurwa izvi akanzi uri kufunga pamusoro pomutsipa wako.
Yes.
Hongu.
Do you believe it'll leave?
Unotenda here kuti zvichasiya?
I believe it, she said with all my heart.
Ndinozvitenda akadaro nomwoyo wangu wose.
I said, thus saith the Lord. Go home and you will receive your healing.
Ndikati zvanzi naJehovha. Enda kumba undogamuchira kupodzwa kwako.
The natural man looked around and couldn't see no sign.
Munhu wenyama akatarisa akasaona chinhu.
The woman with the ulcer went home and tried to eat and my, she liked to die.
Mudzimai ane maronda mudumba akaenda kumba akaedza kudya zvino imiwe akada kufa.
Oh, the natural man, the natural sense of feeling still declared the ulcer there.
Oh, munhu wenyama namazivire nyama aiti maronda achiripo.
So, after about a week or two had passed,
kwapera vhiki imwe kana mbiri,
she went to the neighborhood,
akaenda nomuraini,
to all of her people in the church, testifying, the Lord has healed me.
Kuvanhu vake vose nokuchecha achipupura kuti Ishe vandipodza.
And they said, are you eating now?
You know, I got walk with Gerezino.
No, not exactly everything I want, but she said, I'm already healed.
Quete, quete, so says, and you know, that's the agati. Nagapods, what carry?
For by his stripes, I am healed.
No, quitting among Ake, Nagapods,
no matter what it was, she's healed anyhow.
As in a mosa, Chaiwachi, Agangapods,
one morning, the children had gone to school.
And
she got real hungry. She was standing washing the dishes by the window. She came to the meeting, another meeting about a year later. And she was washing the dishes.
Zvinopaakanga achigeza madishi.
And when she first thing she felt a real funny feeling go over.
Achidaro chinhu chokutanga akawana mamwe manzwiro asina kunzwisisa mari.
And she thought, what was that?
Ndakafunga kuti changa chiri chii?
Felt like I wanted to scream.
Ndanzwa sendanga ndichida kudanidzira.
And her husband had told her, said, honey, you quit talking about that healing.
Nomurume wake akanga amuudza kuti mudiwa rega kutaura pamusoro pokupodzwa.
Said, because although he was a Christian, said, you're bringing a reproach upon the cause.
Akati nokuti kunyangwe akanga ari muKristu akati uri kuunza kumurwa pazviri.
How can you bring a reproach when you're testifying to his word?
Ungaunza kumurwa sei kana uchipupura shoko rake?
You bring a reproach if you don't testify to it.
Ngaunza kumurwa kana ukasamupupura?
Said, if you were healed, you were healed.
Akati kana wakapodzwa, wakapodzwa.
She said, that man stood and looked me in the eye and told me my conditions and the things that I had done and who I was and where I had come from.
Akati murume uyu akanditarisa mumaziso akandiudza zvandaiva nezvinhu zvandakanga ndaita uye kuti ndaiva ani nokwandaibva.
She said, I hadn't been in the building 15 minutes when he came to the platform.
Akati ndakanga ndagara mumba umu kwama minutes 15 paakakwira paplatform.
How in the world could this man know that? I never saw him in my life.
Komunhu uyu akaziva sei izvi? Handina kumbomuona muupenyu hwangu.
And he told me, thus saith the Lord.
Amen.
You're healed.
Uye akandiudza kuti zvanzi naJehovha, ndapotswa.
And she said, I'll believe it until I'm dead.
Zvino akati ndichazvitenda dakara ndafa.
She said, I'll believe it anyhow.
Akati ndichazvitenda zvakadaro.
So her and her sister, Laura, a friend, had covenant to God that they'd hold that faith.
Nokudaro iye neimwe hadzanzi yaiva padyo naye shamwari yake vakanga vatsidza kuna Mwari kuti vaizoramba vakabata kutenda.
That morning she felt real funny.
Mangwanani awa akawana manzwiro akasiyana.
And a few minutes she got hungry.
Uye mumashure memaminitsi mashoma akanzwa nzara.
So the children had left some oats in a plate, a little dish.
Zvino vana vakanga vasiya kudya kwamangwanani mundiro, mudish diki.
And said, oats always just burner up. If anybody ever had an ulcer, you know what it is.
Zvino kudya kworudzi urwu kwai wanzo varwadza kana paine munhu akamboita maronda mudumbu anoziva zvazvinoita.
So she reached down and took a couple bites of those oats.
Zvino akatora kudya uku.
Oh my, she said, I have to pay for it, I suppose.
No, imwe akati ndava kurangwa ndinofunga.
But one of these days I'll be all right.
Asi rimwe ramazuva ano ndichange ndapora.
But she noticed she was still hungry.
Asi akaona kuti akanga achine nzara.
So she just finished up the dish.
Nokudaro akapedzisa zvaiva mudishi rose.
She waited a few minutes. See what happened. Nothing happened.
Akamira kwamaminitsi mashoma kuti aone chaizoitika. Hapana chakaitika.
Felt good, still hungry.
Akanzwa zvakanaka akaramba achinzwa nzara.
She fried her a couple of eggs and poured her a cup of coffee.
Akakanga mazai akanwa coffee.
Got some toast and had her real jubilee.
Akatora chingwa chakatostwa akawana mufaro mukuru.
She just ate all she could eat.
Akadya zvose zvaaida kudya.
She went ahead washing the dishes.
Akaenderera mberi achigeza madishi.
And about a half hour later she was hungry again.
Zvino kwapera hafu yawo akanzwa nzara zvekare.
No ill effects.
Haana kunzwa kurwadziwa.
She put on her little bonnet and down the street she went into this neighbor's house.
Akapfeka heti akapinda munzira kuenda kumba kwamuvakidzani wake.
And when she got there, she heard, she thought there'd been a death maybe in the family.
Zvino paakasvika ikoko akanzwa sokunge pakanga paita rufu mumhuri.
They were screaming and shouting and walking around.
Vakanga vachiridza mhere nokudanidzira vachifamba-famba.
The woman had slept late that morning and got up.
Mudzimai akanga anonoka kumuka mangwanani awa zvino paakamuka.
Looking for the growth that was on her neck and it had disappeared during the night.
Achitsvaga bundu raiva pamutsipa wake rakanga ranyangarika usiku.
What was it? God at work.
Chaiva chii? Mwari achishanda.
Up here at Cattle Tabernacle when we had that meeting.
Kumusoro uku Cattle Tabernacle patakaita musangano uya.
That crippled boy that come in there was prayed for.
Mukomana akanga akaremara akauya imomo kuzonamatirwa.
Many of us are to see him.
Vazhinji venyu vakanga varipo vakamuona.
They brought him back in that emergency room. Billy led me to him.
Vakamuunza muimba yavanorwara zvikuru Bill aka ndiendesa kwakangari.
They had him on a platform for 3 or 4 nights or on the in the building.
Vakanga vamunza pa platform usiku hutatu kana huna imomo mumba.
He didn't get a prayer card, so they put him in the emergency room.
Anakuwana kadzi rokunamatirwa nokudaro vakamisa mumba yavanorwara zvakanyanyisa.
I went in and prayed for him.
Ndakaenda imomo ndikandomunamatira.
Looked at him, he said, Mr. Branham, can you tell me some consolation?
Ndokumutarisa akati, Baba Branham, mungandiudzawo here zvinganyaradza.
I said, yes, sir, son. Polio got you this way, he said, that's right.
Ikati hongutangamire mwanangu. Polio ndiyo yakakuremadza.
I said, your name is such and such and come from a certain place. That's right, he said.
Akati zitorako ndi ningi unobva kwakati ndizvo akadaro akati.
What about my healing? I said, by his stripes you were healed.
Akati ko zvokupodzwa kwangu ndakati namavanga ake wakapodzwa.
He went home testifying, giving God praise.
Akaenda kumba achipupura achirumbidza Mwari.
And he brought such a reproach they claimed in the neighborhood.
Zvino akaunza kumurwa vanodaro muraini.
Until one Sunday a group of ministers come in and sat down by him.
Kusvika imwe svondo vaparidzi vakauya kuzogara naye pasi.
And said, you must stop doing that.
Vakati unofanira kurega kuita izvi.
You're bringing reproach upon the cause.
Uri kuunza kumurwa pazviri.
And the young man sitting there.
Zvino murume uyu wechidiki akagara ipapo.
Said, Mr., if you were sitting where I am, if you were in the chair that I'm sitting in.
Akati mukuru, dai wanga uri iwe uri pachinzvimbo changu. Dai wanga uri iwe ugere pacheya pandiri.
You wouldn't try to rob me of the last hope I got in Christ.
Ungadai usingaedzi kunditorera tariro yoga yandasarirwa nayo muna Kristu.
Said, by his stripes I am healed.
Akati namavanga ake ndakapodzwa.
And he no more said that sitting there paralyzed.
Zvino achangodaro akagara ipapo akaoma mutezo.
Feet, hands, body, back.
Tsoka, maoko, mutumbi, nomusana.
And no more than he said that and out of the chair he went glorifying God.
Zvino paakataura izvi akabva asimuka mucheya akaenda achirumbidza Mwari.
What? His natural senses said he'll sit there.
Pfungwa dzake dzenyama dzakati achagara ipapo.
The doctor said he'll be there forever, or as long as he lives.
Chiremba akati acharamba aripo narini kana achiri kurarama.
But the sixth sense says, by his stripes I am healed.
Asi pfungwa yechitanhatu yakati namavanga ake ndakapodzwa.
And he wouldn't have nothing to do. It's casting away everything contrary to what God said.
Yeah, anakuwa nechokuita. Inorasa zvose zvinopesana nezvakataurwa naMwari.
That's what the sixth sense is for.
Ndizvo zvakapuwirwa pfungwa yechitanhatu.
Old John Ryan.
John Ryan.
Not the R-Y-A-N or R-H-Y-N.
Kwede R-Y-A-N, R-H-Y-N.
That was the blind beggar at Fort Wayne.
Anga ari bofu ku Fort Wayne.
There where we went that day and he was prayed for in the meeting.
Kwatakaenda zuva iroro akanamatirwa mumusangano.
That was the night before the piano played the great position. Now he's near without anybody by it.
Uhwawa usiku hwakateverwa nousiku hwakaimbwa murapi mukuru ari pano papiano pasina munhu airidza.
And when he was blind, he's Catholic by faith.
Zvino pakanga ari bofu aiva mukatorike pakutenda.
And he stopped in the line and I looked at him and I said, your name is so and so, John Ryan.
Uye akamira mutsara ndakatarisa kwaari ndikati kwaari zita rako ndinhingi John Ryan.
Yes,
Honk.
You're a beggar on the corner, you've been blind for years. Yes, that's right.
Unopema uri pakona uri bofu kwa makore, Honk. Ndizvo.
You're Catholic by faith, that's right.
Uri mukatorike pakutenda, ndizvo.
I said, thus saith the Lord, you receive your healing.
Ndakati zvanzi naJehovha, wagamuchira kupodzwa kwako.
He said, thank you, sir. I said, thank the Lord.
Kana nokutenda ichangamire ndikatenda ishe.
He said, but I can't see. I said, that has nothing to do with it.
Akati asi handisi kuona ndikati hazvina chokuita nazvo.
You are healed.
Wapodzwa.
And he said, he went down along, they helped him off the platform.
Zvino akati akadzika pasi vakamubatsira kubva paplatform.
The natural man couldn't see nothing.
Munhu wenyama hapana chaaiona.
They couldn't see no results from that at all.
Hapana chaaikwanisa kuona pazviri.
Why, I said he's just as blind as he ever was.
Vakati achiri bofu sezvaakanga akangoita.
So two of his friends brought him back and put him in the prayer line again and run him through again.
Zvimwe shamwari dzake mbiri
vakamudzosa zvakare vakamuisa mutsara wokuna matirwa vakamudzosa zvakare.
Howard let him pass through.
Howard akamurega achiuya.
When he came back again, he said, "Mister, you told me I was healed."
Pakadzoka zvakare akati mukuru, mandiudza kuti ndapodzwa.
I said, "You told me you believe me."
Ndikati wandiudza kuti unonditenda.
He said, "I do believe you."
Akati ndinokutendai.
I have no reasons not to believe you.
Handina chikonzero chokuti ndisakutendai.
Said you told me all things in my life.
Akati makandiudza zvinhu zvo muupenyu hwangu.
And he said, "I don't know what to do."
Zvino akati handizivi zvokuita.
He said, "There was a woman back there testifying and she had a garter a few minutes ago and it's gone away."
Akati pane mudzimai anga achipupura kuti aiva nebundu maminetsi mashoma apfuura zvino rakapera.
I said, "Then if you believe me, why are you questioning me?"
Ndikati zvino kana uchinditenda sei uri kundibvunza.
I'm telling you the word of God.
Ndiri kukuudza shoko raMwari.
He said, "What must I do, sir?"
Akati chicha ndinofanira kuita changamire.
Knowing he was Catholic and had to have something physical that he could hold to.
Ndichiziva kuti akanga ari mukatorike zvakare ndichiziva kuti anoda chinhu chokubatira pachiri chokuita.
I said, "Just keep testifying. By stripes I am healed." And giving praise.
Ndakati ngoramba uchipupura namavanga ake ndakapodzwa murumbidze.
The old man for the next 2 weeks or three he stood on the corner and he sold papers.
Harawai kwamasondo maviri aitevera kana matatu akamira pakona achitengesa mapepa.
He would holler, "Extra, extra, praise the Lord, I'm healed. Extra, extra, praise the Lord, I'm healed."
Achidanidzira kuti pepa, pepa, ishe ngarumbidzwe ndapodzwa. Pepa, pepa, ishe ngarumbidzwe ndapodzwa.
When he came back to the meeting the next night, I couldn't hardly preach for him.
Pakadzoka kumusangano usiku waitevera ndakanga ndichatadza kuparidza nokuda kwake.
He'd raise up and holler, "Everybody keep quiet. Praise the Lord for healing me. Praise the Lord for healing me."
Aisimuka wadanidzira munhu wose nganyarare. Ishe ngarumbidzwe nokundipodza. Ishe ngarumbidzwe nokundipodza.
As a Catholic, he didn't know how to take a hold of faith.
So mukatorika akanga asingazivi kuti kutenda kunogamuchirwa sei.
But he knew if he kept on saying it, kept on, until that sixth sense would go to work.
Azakaziva kuti akaramba achizvitaura achingodaro kusvikira pfungwa yechitanhatu yatanga kushanda.
That's right. Praise the Lord for healing me.
Ndizvo. Ishe ngarumbidzwe nokundipodza.
You stand on the corner and praise the Lord for healing me. Extra.
Akanga akamira pakona achidanidzira ishe ngarumbidzwe nokundipodza. Pepa.
Praise the Lord for healing me.
Ishe ngarumbidzwe nokundipodza.
And he walked down the street and somebody came and said, "How are you, John?"
Paaifamba mumugwagwa mumwe. Aisangana naye womuti, "Wakadini, John?"
Praise the Lord for healing me, all right.
Ishe ngarumbidzwe nokundipodza zvakanaka.
And they laughed at him and made fun of him.
Zvino vakamuseka vakamusvotesa.
And another little newsboy led him over to the barber shop for a shave.
Zvino mumwe mukomana aitengesa mapepa akamutungamirira kwabhabha kundogerwa.
About 2 or 3 weeks later from the meeting.
Kwapera masondo maviri kana matatu abva kumusangano.
And the barber put him up in the chair and lathered his face and he said, "John."
Zvino mugeri wevhudzi akamugarisa pacheya akamuzora mushonga wendevhu kumeso nokubva ati, "John."
He said, "I understand some little smart aleck."
Akati ndakanzwa kuti mumwe mukomana akasunuka.
And he said, "I understand that you was down to see the divine healer when here."
Akati ndakanzwa kuti wakanga waenda kundoona mupodzi wavarwere uko.
He said, "Yes, I went down."
Akati hongu ndakaenda.
He said, "I understand that you got healed just to make fun of him."
Akati ndakanzwa kuti wakapodzwa achingoda kumusvotesa.
And the old man said, "Yes, praise the Lord, he healed me." And his eyes come open.
Zvino arahwai akati hongu ishe ngarumbidzwe akandipodza. Zvino maziso ake akabva azaruka.
Out of that barber chair he went with a towel around his neck, the barber trying to catch him with a razor in his hand.
Akasimuka pacheya ane tauro pamutsipa wake, mugeri achiedza kumubata ane reza muruoko rwake.
And down the street they went.
You know, I got sick on the moon, quack,
quack. God's word had went to work.
Shokora Maria Kangara Tanga Kushanda.
Little Georgie Carter laying down yonder, which you all know. Some people share close.
Georgie Carter Kanga Kararapo. Wamuno Siva Mose, Wamuvenu, Arimuno, Aripetko.
Laid there for 9 years and 8 months, couldn't even, nothing to pull a draw sheet from under.
Akarara kwamakore mapfumbamwe nemwedzi misere asingakwanisi kana akanga akaisirwa shiti rokuitira toilet.
From the kidneys and bowels.
Nokuti akanga asingakwanisi kuzvibatsira.
She weighed some 35 pounds.
Airema mapounds makumi matatu na mashanu.
Laying out in Milltown, Indiana.
Akalala ku Milltown, Indiana.
And her people belonged to a church that.
Zvino hama dzake dzakanga dziri muchurch yai.
When I went to hold a meeting there at the Milltown Baptist Church and praying for the sick.
Pandakaenda kokundoita musangano ku Milltown Baptist Church ndichinamatira vanorwara.
That church said if any member of this congregation attends that fanatic, we'll excommunicate him. And her father was a deacon.
Chechi yakati kana imwe nhengo yongana ino ikaenda kundonzwa mupengo uyu tinomubudisa muchechi. Zvino baba vake vakanga vari mudikoni.
But she got my little book called Jesus the Same Yesterday, Today and Forever.
Asakanga awana bhuku rangu duku rinonzi Jesu haashanduki zviro nanhasi nokusingaperi.
Brother Hall, take me to her one afternoon.
Ama Hall vakanditora kuenda kwaaiva mamwe masikati.
Her mother ran out of the house, wouldn't have nothing to do with it.
Ama vake vakabuda mumba vakanga vasingadi kuwa nechokuita nazvo.
I went and prayed for her.
Akapinda nikamunamatira.
Said, well, how about that nail girl?
Akabvunza kuti zvakanaka kumusikana wokwa nail akabva angopora one.
She knew about the vision. I said, that was a vision, sister.
Aiziva pamusoro pechiratidzo. Ndakati chaiva chiratidzo hazvanzi.
I can only pray.
Ndinokwanisa kungonamata chete.
You have faith. The poor little thing had been taught against it.
Iwe vanokutenda musikana uyu yakanga adzidziswa zvaipesana nazvo.
A few days from then, I was standing up there baptizing.
Mushure mamazuva mashoma ndakanga ndakamira ndichibhabhatidza.
She was down there crying.
Akanga ari kuachichema.
But she promised that she'd come and be rebaptized again in the name of Jesus Christ if God would only heal her.
Akanga avimbisa kuti aizouya kuzobhabhatidzwa zvakare muzita raJesu Kristu kana Mwari akanga amupodza.
There she had little old legs just about the size of a broomstick.
Ipapo iye makumbo ake akanga akaonda somubato webroom.
They couldn't even put her on a bedpan.
Vakanga vasakwanisi kumisa toilet yepani yapamubhedha.
Her mother yet a young woman sat there broke with palsy, gray-headed from watching her daughter laying there dying by inches.
Mai vake vakanga vachiri mudzimai wechidiki vakanga vagerepo vaine chirwere chenhetemwa vachena musoro wose nokuda kwokutarisa mwana wavo achifa zvishoma nezvishoma.
Tuberculosis of the female glands and went all the way through her.
TB inoenda muchibereko chamadzimai yakanga yapararira maari.
She weighed some 37 pounds, I think it was, they judged her.
Airema mapounds makumi matatu namanomwe ndinofunga kuti ndizvo maererano namafungiro avo.
Couldn't raise her up high to put the bedpan on her, had to pull a draw sheet from under a rubber one.
Vakanga vasingakwanisi kumusimudza kuti vamuise pa bedpan, vaitoisa sheet pasi pake rerabha.
9 years and 8 months she'd lay there, not even able to raise her head to see a tree. That was by the window.
Kwa makore mapfumbamwe nemwedzi misere akanga akarara ipapo asingakwanisi kana kusimudza musoro kuti aone muti wakanga uri padivi rewindow.
One day standing back up on top of the hillside at George Wright.
Rimwe zuva ndakamira pamusoro pechikomo kwa George Wright.
The Holy Spirit said to me, rise to your feet. And I looked and there was a light shining down through a dogwood tree. Said, go by the way of Wright's. Or go by the way of Carter's.
Mweya mutsvene wakati kwandiri, simuka umire. Uye ndakatarisa pakanga paine chiedza chaipenya nomumuti chakati enda nenzira yekwa Right kana kuti enda nenzira yekwa Carter.
When I got there, the Lord Jesus had showed her mother a sign that I was coming.
Pandakasvika ikoko Ishe Jesu akanga varatidza mai vake nechiratidzo kuti ndakanga ndichiuya.
Walked into that girl laying down that bed.
Ndakapindapo musikana uyu akanga akarara pamubhedha.
So weak that she couldn't even raise a sputum and cup her mother would hold it.
Akanga akaneta zvokuti akanga asina simba rokusimudza cup yo fira mai vake vaisimudza kuti
trying to spit in the sputum and cup with the TB.
Aize fira mukapu mane TB.
I said, Sister Georgie, Jesus Christ, the Son of God, met me yonder in the wilderness about a half hour ago and told me to come lay hands on you. Amen. Thus saith the Lord, stand on your feet.
You got his hands, George. Jesu Kristu mwanakomana waMwari asangana neni murenje hafu yawa yapfuura uye andiudza kuti ndiise maoko pauri zvanzina Jehovha simuka umire netsoka dzako.
The sixth sense went to work.
Pfungwa yechitanhatu yakatanga kushanda.
A power struck that girl for the first time in 9 years and 8 months she'd ever been on her feet.
Simba rikabata musikana uyu kokutanga mumakore matatu kana makore mapfumbamwe nemwedzi misere akanga asati ambofamba.
Jumped to her feet, run into the yards and blessing the trees and the grass and everything.
Akasvetuka akamhanya muruvazhe achiropafadza miti nouswa nazvose.
And went in and set out the piano, began to play. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein.
Ndokundogara papiano ndokutanga kuridza riripo tsime rizere neropa raJesu.
Why? Reasons were to cast down, she couldn't do it.
Kufunga kuno iswa pasi, akanga asingakwanisi kuzviita.
I don't know now. I'll never know. Only the power of God that held her up.
Handiziviko zvino, handizombozivi, isimba raMwari chete rakamusumudza.
Her legs wasn't that big around up here at the joints.
Makumba akanga asina kukura seizvi, pano panosangana mabhonzo apa.
Nothing like just like broomsticks.
Apana chokufananidza nacho kuda kuita somubato webroom.
That's been some 12 years ago or 14, and today she's strong and healthy, going for the Lord Jesus.
Havana makore gumi namaviri kana gumi namana apfuura iko zvino, akasimba uye ane utano achitenda Ishe Jesu.
What was it?
Chirichi.
The first time there wasn't nothing seemed to happen.
Kokutanga pakaita sokunge pakanga pasina chiri kuitika.
But reasoning would have said it couldn't happen.
Asi pfungwa dzinogona kunge dzakataura kuti hazviitiki.
But brother, she held on to that word.
Asa hama akaramba akabata pashoko.
If God could take that crippled girl up there at Salem, that nail girl had been crippled and paralyzed, her arms hung down like that, could heal her, she could heal her too.
Kana Mwari akakwanisa kupodza musikana uyu akanga akaremara wekwa Salem. Musikana uyu kwa Neil akanga akaremara uye ari meta makumbo. Namaoko ake akaremara seizvi akapodzwa aikwanisa kumupodzawo zvakare.
She believed it.
Akazvitenda.
Brother Hall laying out her dying with a cancer. The same man took me over there.
No, hama Hall vakarara vachifa nekenza. Murume mumwe chete akandiendesa ikoko.
His doctor in Milltown sent him up to this doctor that knew all of me down here.
Chiremba wake uku Milltown akamutumidzira kuna chiremba ari New Albany kunoku.
That's there at the St. Edward's Hospital.
Ndipo pane chipatara che St. Edward's.
I forget he brought my children. Fine man, good doctor.
Ndakanganwa akabatsira kuponwa kwavana vangu munhu akanaka chiremba akanaka.
He examined said cancer.
Akamutarisa akati, cancer.
Said to Dr. Brown down at Milltown, said he's dying. Dr. Brown said I thought so.
Akati kuna chiremba Brown woku Milltown akati ari kufa. Chiremba Brown akati ndanga ndichifunga kudaro.
Took him up to his sisters down here, which is a relative of Mr. Kopp, used to be the judge in the city.
Vakamutora vakaenda naye kuhadzvanzi yavo inova hama yava Kopp aimbova mutongi muguta.
And when he got down there,
zvino pavakasvika ikoko,
said just keep him here till he dies.
Vakati ngomuchengetai pano kusvika afa.
And they sent for me to come down.
Zvino vakandidana kuti ndiendeko.
I went day after day with my wife back there. We prayed for Brother Hall. I loved him. He'd been one of my converts to Christ. And he got lower and lower and he couldn't move his hands.
Miss
Hall said, Billy, is there something you can do? I said, there's nothing I know, sister. All I can't hear a word from the Lord.
I
said, I'd like for my doctor to look at him. He said, who is your doctor? I said, Dr. Sam Adair.
Ndikati kuti chiremba wangu avatarise. Vakati chiremba wenyu ndiani? Ndikati chiremba Sam Adair.
Now call Sam.
Zvino ndakashevedza Sam.
Sam said, only thing I can send him to Louisville, Billy, for x-rays and things.
Sam akati chinhu choga chandingaita kuvatumidzira ku Louisville, Bill, kuti vatorwe x-ray nezvimwe.
So I'll give you a report.
Ndozokuudzai kuti zvafamba sei.
Send an ambulance down, pick him up, tuck him, come back.
Vakatumira ambulance ikavatora ikaenda navo vakadzoka.
Sam called me up and said, Billy, he's got cancer out of the liver.
Sam akandidana akati, Bill, ane kenza muchiropa.
We can't cut his liver out and him live.
Hatikwanisi kubvisa chiropa chake iye akakwanisa kurarama.
That he's a preacher, he ought to be all right now. You might as well tell him he's going.
Akati muparidza anofanira kunge akagadzirira zvino. Mungatomuudza zvenyu kuti ava kufa.
I said, he's ready to go, Sam.
Ndikati vagadzirira kuenda, Sam.
But the thing of it is, I just hate to see him go.
Asi chinhu chiripo, handifariri kuvaona vachienda.
He's my brother, and I love him.
Iye hama yangu zvakare ndinovada.
I thought, oh, God, do something for me.
Zvino ndakafunga, oh, Mwari, ndiitirei chimwe chinhu.
I started to go squirrel hunting that morning.
Ndakaenda kundovhima tsindi mangwanani aya.
I looked out before day, nobody was out in the yard.
Ndakatarisa panze, zuva risati rabuda, hapana akanga ari pachivanze.
Picked up a rifle and started to the house.
Ndakatora futi yangu ndikatanga kubuda mumba.
There was an old rugged looking apple hanging on the wall.
Pakanga paine apuro rakarembera kumadziro.
I thought, why did Meaty put that on the wall?
Ndakafunga kuti Meda ari isirei kumadziro.
I looked at another and another and another till six of them hung there.
Ndakatarisa ndikaona rimwe nerimwe nerimwe zvekusvikira awa matanhatu akanga akarembera ipapo.
I jerked off my hat and fell on my knees on the floor.
Ndakabvisa ngowani yangu ndikapfugama pasi.
Looked up there and then a great big beautiful apple come down and eat all those apples up.
Ndakatarisa ndikaona rimwe apuro guru rakanaka richiuya rikadya mamwe maapuro ose.
I looked standing above there and there's that same light hanging on that picture yonder.
Ndakatarisa pamusoro ndikaona chiedza ichi chiri pamufananidzo apo.
Standing there and milling around said, stand on your feet.
Chakamira ipapo chichitenderera chikari, simuka umire.
Go tell Mr. Hall, thus saith the Lord, he'll not die but live.
And now no uza wa hall, shansi na Jehovah. Hachafia sa, achararama.
I went down and told him he wasn't any different.
Ndakaenda ndikandova uza, pakanga pasina mutsauko pavari.
But he believed that he held on to it.
Asi vakazvitenda vakabatira pazviri.
There was no difference, seemed like a day passed, no difference the second day, no difference.
Pakanga pasina mutsauko waionekwa zuva rakapfuura pasina mutsauko zuva rechipiri hapana kuva nomutsauko.
About the third day it started and here he is living today after years and years.
Nezuva retatu vakatanga kushanduka zvino havo vari pano vari kurarama nhasi mushure mamakore akawanda.
Notice sitting right here, Miss Weaver.
Ndikuona vakagara apo, Mai Weaver.
If I'm not mistaken.
Kana ndisina kukanganisa.
When her daughter came after healing of Margie Morgan.
Pakauya mwanasikana wavo mushure mokupodzwa kwa Margie Morgan.
I went down there and there wasn't nothing that woman could do. She'd be dead within the next few hours.
Ndakaenda ikoko uye hapana chaikwanisa kuitwa nomudzimai uyu. Akanga achizofa mushure mamawa mashoma kwazvo.
They had a shot or two they could give her and that was all.
Vaimbaya Jackson kana maviri avaimupa ndizvo zvobedzi.
It had a female operation, cancer grew through her spine.
Vakanga vaitwa operation yechibereko, cancer yakanga yapinda mumusana wavo.
They scattered it when they operated.
Yakapararira pavakavhiwa.
There was nothing to do for the woman.
Pakanga pasina chokuita kumudzimai uyu.
I want to talk to her about healing, but she said, sir, you are a minister of the Lord God.
Ndakanga ndichida kutaura naye nezvokupodzwa asi vakati changamire.
And I'm not worthy that you would come into my house. Counting yourself unworthy for a minister to come. She said, I've lived a life. I've danced and I've done things that I should not have done.
Vakati ndakararama upenyu ndakatamba dhanzi zvino ndakaita zvinhu zvandisingafaniri kuita.
I've used bad language or whatever more. She told me her sins and she said, I'm not worthy of it.
Ndaitaura zvakaipa nezvimwe vakandiudza zvivi zvavo uye vakati handina kukodzera.
I seen she was hitting the right line.
Ndakaona kuti vari kutaura zvakanaka.
She'd have to get Christ in here before that sick super sense would ever go to work.
Vaifanira kutanga vaisa Kristu mukati umu pfungwa yechitanhatu, pfungwa yakakwana isati yatanga kushanda.
We knelt down.
Takapfugama pasi.
I talked to her about though your sins be as scarlet.
Ndakataura navo pamusoro pokuti kunyange zvivi zvako zvakatsvuka.
She gave her life to the Lord Jesus Christ.
Vakapa upenyu hwavo kuna She Jesu Kristu.
And when she did, she said, oh, I feel so different.
Zvino pavakadaro vakati, oh, ndiri kunzwa zvino mutsauko.
Something's happened to me. Something's happened to me. I want to shake hands with all of you.
Chimwe chunhu chaitika kwandiri, chimwe chunhu chaitika kwandiri. Ndiri kuda kukwasana maoko nemi mose.
Just then I looked out and I seen her in a vision going back behind the house to a chicken coop.
Zvino pakarepo ndakatarisa ndikavaona muchiratidzo vachienda kuseri kwemba kudanga rehuku.
I said, Mrs. Weaver, thus saith the Lord God, you will make a trip to that chicken coop and you will live.
Ndakati, Mai Weaver, zvanzi naJehovha muchafamba muchienda kudanga rehuku iro uye muchararama.
She couldn't go the way she felt.
Havana kufamba namanzwiro avo.
Cancer eat her up.
Cancer yakanga yavadya.
She couldn't go by what the doctor said. She was dying.
Vakanga vasingakwanisi kufamba nezvakanga zvataurwa nachiremba. Vakanga vava kufa.
And that's been, I guess, 14, 15 years ago, Miss Weaver.
Zvino zvakaitika ndinofunga makore gumi mana kana makore gumi namashanu apfuura, Mai Weaver.
14 years ago.
Makore gumi namana apfuura.
She staggered up to this tabernacle when she simply didn't look like she's able to get out of the bed.
Vakadzadzarika vachiuya kutabernacle ino pavairwara zvairatidzika sokunge vakanga vasingakwanisi kubva pamubhedha.
Little old bony arms because she promised God she'd come and be baptized in the name of Jesus.
Maoko aingova mapfupa nokuti vakanga vavimbisa Mwari kuti vaizouya kuzobhabhatidzwa muzita raJesu.
We picked her up out of a wheelchair.
Takavasimudza kubva pawheelchair.
Almost out of a chair.
stuck her down in the pool and baptized her in the name of Jesus.
Zvakadaro vari mumucheya takavatora ndokuenda navo kudziva uye ndokuvabhabhatidza muzita raJesu.
And there she sits tonight.
Zvino havo vagere pano usiku huno.
Look at her if you want to see a species of hell.
Kana muchida kuona munhu anoutano vatarisei.
Wow! Casting down reasonings and scientific researches and everything else.
Chii, kukanda pasi kufunganya nezve science nazvose.
Because the sixth sense went to work.
Nokuti pfungwa yechitanhatu yatanga kushanda.
That's it. Look, let me say this again just for a minute.
Ndizvo. Tarisai regai nditaure izvi zvakare kwekanguva.
Jesus passed by a tree one time.
Jesu akapfuura napaiva nomumwe muti imwe nguva.
And it was a fig tree.
Wewa muti womuonde.
And he looked at the fig tree.
Zvino akatarisa muti womuonde.
Now please don't miss this.
Zvino ndapota musarasikirwa neizvi.
He looked at the fig tree.
Akatarisa muti womuonde.
And there was no figs on it.
Wakanga usina maonde.
And he said, he cursed the tree and said, no man eat from thee.
Uye akati. Akatuka muti achiti, pashaiwe munhu anodya pauri.
The disciples looked around.
Vadzidzi vakatarisa.
Tree looked like it always did.
Muti wakangoita sezvawakanga uri.
An hour from there, it still looked the same.
Mushure mavo wakaramba uchingoratidzika zvimwe chete.
God never opened up the earth and swallowed it up.
Mwari haana kuvhura nyika akaomedza.
God never sent a fork and lightning out of the skies and burned it to a charcoal.
Mwari haana kumbotumira mheni kubva kudenga kuti iupise kuita madota.
He could have done it.
Aikwanisa kuzviita.
Sure he could.
Chokwadi aikwanisa.
He never did those things.
Haana kumboita zvinhu izvi.
What did happen?
Chii chakaitika?
The tree had been cursed.
Muti wakanga watukwa.
The faith of God placed against that tree's life.
Kutenda kwaMwari kwakanga kwaiswa kuchipesana noupenyu hwomuti.
There was nothing physical you could see.
Hapana chawaikwanisa kuona pane zvinoonekwa.
But way down beneath the earth, down in the roots of the tree, death was setting in.
Asi pakadzika pasi penyika, pakadzika pamidzi yomuti, rufu rwakanga rwava kutanga kupinda.
It had been cursed.
Wakanga watukwa.
The sixth sense had come against it. It had to die.
Mungwa yechitanhatu yakanga yava kurwisana nawo, waifanira kufa.
Started dying from the roots.
Wakatanga kufa kubva pamidzi.
That's the same thing takes place with the cancer.
Ndizvo zvinhu zvimwe chete zvinoitika kukancer.
That's the same thing takes place with the tumor.
Ndizvo zvimwe chete zvinoitika kubundu.
That's the same thing takes place with any disease.
Ndizvo zvimwe chete zvinoitika kuchirwere chose.
When that sixth sense of power of the Lord God raises up against it.
Kana simba repfungwa yechitanhatu raShe Mwari rasumuka richipesana nacho.
Amen. Satan, come out of there.
I got Satan, Buddha.
You might not see no physical condition happen right away.
Unogona kusaona zvinokwanisa kuonekwa panyama zvichiitika pakarepo.
But that faith holds there just the same.
Asi kutenda uku kunoramba kwakabata zvakadaro.
It's been cursed.
Chatukwa.
That sixth sense won't, that super sense won't let it go.
Pfungwa yechitanhatu. Pfungwa yakakwana iyi haizviregedzi.
It won't pay attention to how you feel, how you look, how you act.
Haiteereri kuti unonzwa sei, unoratidzika sei, unozvibata sei.
It won't have one thing to do with it.
Haina chokuita nazvo.
God's word's been applied.
Shoko raMwari rinenge raitwa.
The sixth sense takes a hold of it. That's all.
Pfungwa yechitanhatu inoribata. Ndizvo zvochete.
She goes to work. The cancer begins to dwindle away. It dies from the roots. And it's gone.
Inotanga kushanda. Kenza inotanga kuderera. Inofa kubva pamidzi. Yopera.
Certainly. By this same forceful sixth sense.
Zvirokwazvo. Nepfungwa yechitanhatu ine simba iyi.
Kingdoms has crumbled. Lap one wall against another.
Umambo hwakawira pasi. Madziro akawira pana mamwe.
By this sixth sense. The Red Sea pushed back.
Nefungwa yechitanhatu iyi, gungwa dzvuku rakazaruka.
And a dry ground made a way for our children of God to escape on.
Vana vaMwari vakafamba pavhu rakaoma vachipukunyuka.
By this same sixth sense.
Nefungwa yechitanhatu iyi.
Samson defied 1,000 Philistines armed with armors and spears.
Samson akakunda churu chehondo yamafristia vakanga vaine nhoo namapfumo.
He had no way to defend himself but the jawbone of a wild mule.
Akanga asina nzira yekuzvidzivirira naye asi rushaya rwembongoro.
That sixth sense went to work and he beat down 1,000 Philistines.
Uye pfungwa ishanatu yakatanga kushanda akauraya churu chamafristia.
Hallelujah!
Hallelujah!
By this sixth sense,
nepfungwa ishanatu iyi,
the dead's been raised.
Vakafa vakamutswa.
By this sixth sense, mighty miracles has been performed.
Nepfungwa ishanatu iyi, mashura makuru akaitwa.
It's the most powerful force that ever hit the earth.
Isimba guru kupinda rose ratirambosvika panyika.
That super sense,
ipfungwa yakakwana iyi,
called the sixth sense,
inonzi pfungwa ishanatu,
has nothing to do with this down here.
Haina chokuita nezviri muno umu.
If this down here declares it and says amen to it, all right, you're moving on.
Kana zviri muno umu zvichibvuma uye zvichiti amen kwairi, zvose zvakanaka, uri kufambira mberi.
But regardless of what this does, believe that.
Asi zvisinei kuti izvi zvati chii, tenda izvo.
There's where the power.
Apo ndipo pane simba.
If you believe in your heart,
kana uchitenda mumwoyo mako,
your fifth sense of thinking lays within your brain.
Mazivire epfungwaya ari murozi wako.
But your sixth sense lays in your heart.
Asi pfungwa yako yechitanhatu inogara mumoyo.
You believe with your heart.
Unotenda nomoyo wako.
Confession is made by the mouth.
Kupupura kunoitwa nomuromo.
You believe with your heart.
Unotenda nomoyo wako.
Yes, sir. That sixth sense, that powerful force.
Ongutangamire. Fungwa yechitanhatu iyi simba guru iri.
Listen. Because of that sixth sense,
tererai, nokuda kwefungwa yechitanhatu iyi,
there was a prophet thrown into a lion's den.
Haiona muprofita akakandwa mugomba reshumba.
And because of that sixth sense, the lions couldn't eat Daniel.
Zvino nokuda kwefungwa yechitanhatu iyi, shumba hadzina kukwanisa kudya Dhanieri.
They couldn't get near him because of that sixth sense. That super sense.
Hadzina kukwanisa kusvika padyo naye nokuda kwepfungwa yechitanhatu, pfungwa yakakwana.
By that same sixth sense,
nepfungwa yechitanhatu iyi,
three Hebrew children are sold into a fiery furnace and then defied the flames of the furnace.
Vanakomana vechiHebheru vakakandwa mugomba romoto vakadzivisa marimi omoto.
That sixth sense,
pfungwa yechitanhatu,
all reasonings would prove that they'd be burnt to death before they got to it.
Mafungire enyama anogona kuratidza kuti vachapiswa vachibva vafa pakarepo vasati vapinda mauri.
But that sixth sense stayed in there for 2 or 3 hours.
Asi pfungwa yechitanhatu yakagara navo imomo kwamaawa maviri kana matatu.
And when they opened the furnace, they seen one standing among them like the Son of God.
Zvino pavakazarura gomba romoto vakaona mumwe akamira pakati pavo akaita somwanakomana waMwari.
That's the sixth sense.
Ndiyo pfungwa yechitanhatu.
Fires wouldn't burn it.
Moto wakataza kuipisa.
Yes, sir. It was that same sixth sense one time that the apostle Peter was laying in jail.
Ongochangamire. Yaiva pfungwa yechitanhatu imwe chete iyi, imwe nguva yakaita kuti maapostle Petro ari mujeri.
And they were going to behead him the next day and down at John Mark's house they had a prayer meeting.
Vachizomudimura musoro zuva raitevera. Zvinokumba kwa John Mark kwakanga kuine musangano kunamata.
That sixth sense began to accumulate around that jail.
Pfungwa yechitanhatu yakatanga kushanda mujeri.
Where he had been covered by prayer.
Paakanga anamatirwa.
That sixth sense went to work.
Pfungwa yechitanhatu yakatanga kushanda.
The pillar of fire came in the window and touched Peter and said, come on, get out here.
Shongwe yomoto yakauya pawindo ikabata Petro ikati, uya buda muno.
The sixth sense.
Pfungwa yechitanhatu.
It was that sixth sense that wouldn't let St. Paul be drowned on that mighty sea when that little ship was waterlogged.
Yeah, pfungwa yechitanhatu yakaita kuti Paulo asanyura mugungwa guru, chikepe chidiki pachakanga chava kuda kunyudzwa nemvura.
It was the sixth sense that kept him from being drowned. That super sense.
Yeah, pfungwa yechitanhatu yakaita kuti chisanyura pfungwa yakakwana.
It was that sixth sense that when the serpent bit him on the hand, he shook it off in the fire.
Pfungwa yechitanhatu yakaita kuti pakarumwa nenyoka paruoko akaizunzira mumoto.
It was the sixth sense that did that.
Pfungwa yechitanhatu yakazviita.
It was that sixth sense that raised Jesus Christ from the dead.
Pfungwa yechitanhatu yakamutsa Jesu Kristo kuvakafa.
After he laid in the ground because he believed the word of God.
Mushure mokunga afa nokuti aitenda shoko ra Mwari.
Said, destroy this body and I'll raise it up again on the third day.
Akati paradzai mutumbi uyu uye ndichamutsa zvakare nezuva retatu.
For David said, I'll not leave my holy one see corruption, neither will I leave his soul in hell.
Nokuti David akati handingaregi mutsvene wangu achiona kuora kana kusiya mweya wake mugena.
Is that super sense?
Yaiva pfungwa yakakwana iyi.
Cast down the reasonings of these senses.
Yakaramba kushanda kwedzimwe pfungwa idzi.
Believe the super sense, the sense of faith that Jesus Christ gives.
Tenda pfungwa yakakwana, pfungwa yokutenda inopiwa na Jesu Kristu.
By that same sense, God spoke when there was nothing.
Nepfungwa iyi Mwari akataura pakanga pasina chinhu.
What is that sense?
Pfungwa ichi.
That super sense is God.
Pfungwa yakakwana iyi ndi Mwari.
The faith of God in you.
Kutenda kwa Mwari mauri.
The power of God that comes into you gives you the super sense.
Chikamu cha Mwari chinouya mauri chokupa pfungwa yakakwana iyi.
But that same super sense,
nepfungwa yakakwana iyi,
God framed the world together with things which was not and did not appear.
Mwari akaumba nyika pamwe chete nezvinhu zvakanga zvisipo, zvakanga zvisingaonekwe.
He spoke his word and believed his word.
Akataura shoko rake, akatenda shoko rake.
And a world shook into existence.
Nyika ikavapo.
Hallelujah.
The sixth sense, the super sense.
Glory. Pfungwa yechitanhatu, pfungwa yakakwana.
Oh, God, pour out on me.
Oh, Mwari, idurirei mandiri.
Give it to me and everyone who needs it.
Ipei pamwe navamwe vose vanoida.
Pour thy sixth sense into me, Lord.
Dururai pfungwa yenyu chitanhatu mandiri Ishe.
I'm willing to surrender these five my own knowledge thoughts. Casting out all reasons, Lord. Let thy word be true and every man's word a lie.
Ndakagadzirira kupira mazivire mashana aya kuziva kwangu kufunga. Ndichiramba kufunga kose Ishe, shoko renyu ngarive rechokwadiro, mumwe munhu rive renhema.
Every reason, every doubt be cast away.
Kufunga kose, kukadzika kose kurasirwe kure.
And let me walk by the super sense.
Veregai ndifambe nepfungwa yakakwana.
The sense of the Holy Spirit.
Pfungwa yomweya mutsvene.
Don't you want that?
Hamuzvidi here?
That's the thing that we want.
Ndicho chinhu chatinoda.
God bless you, friend.
Mwari akuropafadzei, shamwari.
That's what you need.
Ndizvo zvamunoda.
That super sense will ask for something.
Pfungwa iyi yakakwana inokumbira chinhu.
And it knows that he'll give it.
Uye yoziva kuti achachipa.
It's persuaded, for he that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek him.
Inogutsikana nokuti uyo anouya kuna Mwari anofanira kutenda kuti ariko, uye mupi womubayiro kuna avo vanomutsvaga zvakaperera.
If the sixth sense says,
kana pfungwa yechitanhatu ikati,
God keeps his word, I give myself to him, I surrender all I got to him.
Mwari anochengeta shoko rake, ndinozvipira kwaari, ndinopira zvose zvandinazvo kwaari.
My sense says this will bring it to pass. My faith in God's word, then call anything else contrary to it as though it wasn't.
Mazivire angu anoti izvi zvichaitika, kutenda kwangu mushoko raMwari, ipapo dana chipi zvacho chinopesana nazvo kunge zvisipo.
Abraham met God and God said, you're going to have a baby by Sarah, and him 75 and her 65.
Abraham akasangana naMwari uye Mwari akati uchava nomwana naSara. Iye awana makore makumi manomwe namashanu nomudzimai awana makore makumi matanhatu namashanu.
Abraham called everything that was contrary to that as though it wasn't.
Abraham akadana zvose zvakanga zvisipo zvaipesana neizvi sokunge zvisipo.
He walked as if he seen God and he believed.
Akafamba sokunge aiona Mwari uye iye akatenda.
He called anything that said that it wasn't any reasons, anything else that the doctor might have said.
Akati zvose zvaipesana kufunga kose zvimwe zvose izvo chiremba angadai akati.
Why, Abraham, you're too old to do that.
Abraham wakura zvakanyanya kuti ukwanise izvi.
That don't make a bit of difference what the doctor said, what anybody else said.
Hazvina mutsauko, hazvinoita kuti chiremba ati chii kana kuti mumwe munhu ati chii.
What his own mind said, what anything else said.
Kana kuti pfungwa yake yakati chii kana kuti chimwe chinhu chaiti kudii.
God was right.
Amen.
And he stayed with it.
Mwari akanga ataura chokwadi uye akabatira pazviri.
That's the sixth sense, the super sense.
Ndiyo pfungwa yechitanhatu, pfungwa yakakwana.
God give it to me.
Mwari ngaipe kwandiri.
God let me have more of it.
Mwari regai ndiwedzerwe.
To minister to his people is my prayer. This morning when that mother brought that little red-headed baby standing here, the tears running down her cheeks, I said, "What's the matter, sister?" She said, "Brother Branham, it's got leukemia." I felt something rise up.
Amen.
Oh, you're a very present help in a time of trouble.
Here
not long ago, Billy and I was going down the road driving. Some colored boys come down the road and they were driving fast. They'd sideswipe the car and turned around and throw the boys all over the road.
Vakarova imwe motokari vachipfuura ndokubva motokari yatanga kutenderera tenderera ndokukandira vakomana vose panze mumugwagwa.
And one little fellow was pinned under the car with his back leaning against the car.
Zvino mumwe wavo akatsikirirwa pasi pemotokari napamusana.
The boy jumped out and started to raise it up. He said, "Oh, please, don't, my back is breaking."
Vamwe vakomana vacho vakamuka vakatanga kuisumudza iye akati, "Oh, ndapota, musana wangu wava kutyoka."
"Don't you kill me, you kill me, don't do it."
Musadaro, munduraya, munduraya, musadaro.
And they said, "Oh, we've got to get it off if he's catching a fire."
Shivaro, tinofanira kuivhisa pauri yava kubatira moto.
Said, "Don't move it, you'll mash me to death. Don't do it, don't do it."
Akadreka, musaisumudza, munduraya, musadaro, musadaro.
I hollered at their son, "Are you a Christian?"
Ndakadanidzira mukomana ari muKristo here.
He said, "No, sir."
Akati, "Kwete changamire."
I said, "You better pray." He said, "Yes, sir." The sixth sense went to work. Walked right around behind the car, and I'll never know till the judgment. But all of a sudden that car flipped over and was off of him, and he jumped up and was all right.
What
was it? A present help in a time of trouble. We were coming down from a young colored lady was driving a car in a road in New Plymouth about 400 miles on it.
Takatanga tichibva mudzimai muduku wechitema akanga achikaira motokari itsva yorudzi rwePlymouth yakanga yafamba mamaira mazana mana chete.
She'd been driving at pretty good speed.
Akanga achimhanyisa kwazvo.
I seen the car drove its crank crash shaft all the way into the tree.
Ndakaona motokari yakarovera mberi kwayo kose ndokupinda mumuti.
Billy and I stopped them in a snowy slick road ahead of us, but it was dry there.
Yuneni takamira paiva nomugwagwa waitsvedza nechando pamberi pedu asi chakanga chaoma.
The girl, the wind's blowing so hard up in Minnesota.
Musikana mhepo yakanga ichivhuvhuta kwazvo kuMinnesota.
Totally blow the car off, you remember, Billy.
Zvokuti yakanga yava kupeperesa motokari mumugwagwa. Unozvirangarira here, Billy?
I run down there to her and there she's sitting there. She said, "Oh, I'm dying. I'm dying."
Ndakamhanya ikoko kwaiva uye ari ipapo akati, "Oh, ndava kufa. Ndawakufa."
They called the ambulance. Ambulance come.
Vakadana ambulance. Ambulance yakauya.
And they had a dead man laying in the back of the ambulance. He said, "I can't take her."
Zvino mai vanomunhu akafa muambulance zvikanzi handikwanisi kumutakura.
And so the farmer said, "Well, send somebody else quick. The woman's dying."
Zvino murimi akati, "Zvakanaka, tumirai mumwe munhu unokurumidza mudzimai uyu ari kufa."
I walked up there and I said, "Lady, just a minute."
Ndakaendapo ndikati, "Mudzimai, zvishoma shoma."
She said, "Oh, don't touch me, sir. Don't touch me, my back." I said, "Lady, are you a Christian?" She looked at me and I said, "I'm a minister of the gospel." If you're dying, how is it with you and God? She said, "Sir, I want to be right now." And the sixth sense went to her.
The
power of God came down. She could walk out of the car without anybody helping her. The power of God present the very present help in a time of trouble. We walk by faith, we live by faith, the just shall live by faith. We must live that way. How many would like to have more of the six super saints? Let us bow our heads then while we pray. Precious Lord, our God and our Father, Thou art so good to us. You give us five senses to live by, and to walk by in this earth, or to touch the earth. We can feel things that's to be felt with our hands. Tangible things. You give us hearing that we can hear. We're so glad of that. That we can hear the word of God, and by that faith cometh by hearing. Hearing the word of God. We're thankful for these six senses, Lord. May we maintain them all the days of our life. But may this super sense, may the sense of faith that belongs to the believer, because he has to have it in order to believe. Lord, give us more of it. Oh, purge it, Lord, and try us and fill us with thy goodness and thy power. Let us walk all the days of our life by the sixth sense. By the sense of faith that's only given by Jesus Christ. That what we pray for, may we believe that we receive it. Have no doubt in our heart. And you promised that it would come to pass. These who had their hands up, Lord, I'm praying for them. They had needs. You know what they were. I pray that you'll bring them to pass. Every one of them, may it be fulfilled, their desire. I ask it in Jesus' name. Amen.
Amen.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake. Did you ever hear it before? Not without the music, just
me.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake.
Amen.
That's right. Oh, my precious faith.
This also, oh, imiwe, kutenda kunokosha.
Precious, glorious faith.
Kutenda kunokosha, kunobwinya.
God, give me faith.
Mari ndipe kutenda.
By faith, Abraham.
No kutenda, Abraham.
By faith, Isaac.
No kutenda, Isaka.
By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Him being yet dead, yet testified. Oh, how we need faith. I love him.
Ndinomuda.
I want more faith.
Ndinoda kutenda kwakanyanya.
My desire in this life and for this new year coming is more faith in God.
Chiyo changu muupenyu huno negore idzva riri kuuya iri kuva nokutenda kwakanyanya muna Mwari.
God, take away any doubt that's in my mind if there should ever arise one.
Mwari bvisai kupokana kose kungava mupfungwa dzangu kana kuchazovapo.
Satan fights at me, he fights at you, he tries to shoot his arrows.
Satan anondirwisa, anorwisa iwe, anoedza kukanda miseve yake.
But may I have that shield of faith always before me.
Asi dai ndava nenhoo yokutenda nguva dzose pamberi pangu.
To withstand the wiles of the devil.
Kuti ndidzivise manomano owakaipa.
But to knock off his fiery darts is my sincere prayer.
Kuvika, kuisira pasi miseve yake. Womunyengetero wangu wakaperera.
God bless you.
Mwari akuropafadzei.
Anything you say, brother.
Mune chokutaura here, hama nevo.